Madzimambo okutanga, chitsauko chokutanga. Mambo Dhavhidhi akanga akwegura ava namakore mazhinji, asi akanga asisadziyirwi kunyange vaimufukidza namagumbeze. Naizvozvo varanda vake vakati kwaari, “Ngatitsvakirei mambo wedu mhandara kuti imushandire nokumuchengeta. Acharara padivi pake kuti ishe mambo wedu adziyirwe.” Naizvozvo vakatsvaka musikana akanaka munyika yose yeIsraeri. Vakawana Abhishagi muShunami vakauya naye kuna mambo. Musikana uyu akanga akanaka kwazvo uye akachengeta mambo akamushandira, asi mambo haana kurara naye somukadzi wake. Zvino Adhoniya, uyo aiva namai vainzi Hagiti, akazvisimudzira akati, “Ini ndichava mambo.” Naizvozvo akazvigadzirira ngoro navatasvi vamabhiza navarume makumi mashanu kuti vamhanye pamberi pake. Baba vake vakanga vasina kana kumbomutsiura paupenyu hwake hwose vachiti, “Ko, izvi nezvizvi wazviitirei?” Akanga ari murume akanaka pachiso chake uye ndiye aitevera Abhusaromu pakuberekwa. Adhoniya akarangana naJoabhu mwanakomana waZeruya naAbhiatari muprista uye vakamutsigira. Asi Zadhoki muprista, Bhenaya mwanakomana waJehoyadha, Natani muprofita, Shimei naRei namauto apamusoro aDhavhidhi havana kutevera Adhoniya. Adhoniya akabayira makwai, mombe nemhuru dzakakodzwa padombo reZohereti pedyo nepaEnirogeri. Akakoka vakoma navanunʼuna vake vose, vanakomana vamambo navarume vose veJudha vaiva vakuru vakuru, asi haana kukoka Natani muprofita kana Bhenaya kana mauto apamusoro kana Soromoni mununʼuna wake. Ipapo Natani akabvunza Bhatishebha mai vaSoromoni akati, “Hauna kunzwa here kuti Adhoniya mwanakomana waHagati atova mambo ishe wedu Dhavhidhi asingazvizivi? Zvino chirega ndikubayire zani kuti uponese upenyu hwako noupenyu hwomwanakomana wako Soromoni. Chitoenda izvozvi kuna mambo Dhavhidhi unoti kwaari, ‘Ishe wangu mambo, hamuna kupikira ini murandakadzi wenyu here muchiti, zvirokwazvo Soromoni mwanakomana wako ndiye achanditevera paumambo uye ndiye achagara pachigaro changu choushe?’ Zvino Adhoniya ava mambo sei? Zvino iwe paunenge uchiri kutaura namambo, ini ndichapindawo ndichisimbisa zvaunenge wataura.” Naizvozvo Bhatishebha akaenda kundoona mambo mumba make. Mambo akanga akwegura kwazvo uye Abhishagi muShunami akanga achimushandira. Bhatishebha akakotama akapfugama pamberi pamambo. Mambo akati, “Unodeiko?” Iye akati kwaari, “Ishe wangu, makapikira muranda wenyu naJehovha Mwari wenyu mukati, Soromoni mwanakomana wako ndiye achatevera paumambo, ndiye achagara pachigaro changu choushe. Asi zvino Adhoniya ava mambo kunyange imi musingazvizivi. Abayira mombe dzakawanda, mhuru dzakakodzwa namakwai, uye akoka vanakomana vose vamambo, Abhiatari muprista naJoabhu mutungamiri wamauto, asi haana kukoka Soromoni muranda wenyu. Zvino ishe wangu mambo, meso eIsraeri yose akatarisa kwamuri kuti muvaudze kuti ndiani achagara pachigaro choushe chaishe wangu mambo mushure make. Kana musina kudaro, kana ishe wangu mambo aradzikwa namadzibaba ake, ini nomwanakomana wangu Soromoni tichanzi tine mhosva.” Achiri kutaura namambo, Natani muprofita akabva asvika. Zvino vakaudza mambo kuti, “Natani muprofita ari pano.” Naizvozvo akaenda pamberi pamambo akakotamisa uso hwake pasi. Natani akati, “Ishe wangu mambo, mareva here kuti Adhoniya ndiye achava mambo mushure menyu uye kuti ndiye achagara pachigaro chenyu choushe? Nhasi aburuka akandobayira mombe dzakawanda, mhuru dzakakodzwa namakwai, akakoka vanakomana vose vamambo, vatungamiri vamauto naAbhiatari muprista. Izvozvi vari kudya nokunwa naye vachiti, ‘Mambo Adhoniya ngaararame makore akawanda.’ Asi haana kukoka ini muranda wenyu naZadhoki muprista naBhenaya mwanakomana waJehoyadha nomuranda wenyu Soromoni. Izvi ndizvo here zvaitwa naishe wangu mambo vasina kuudza varanda vavo kuti ndiani achagara pachigaro choushe chaishe mambo wangu mushure mavo?” Ipapo mambo Dhavhidhi akati, “Ndidanirei Bhatishebha.” Naizvozvo iye akauya kuna mambo akamira pamberi pake. Zvino mambo akapika akati, “NaJehovha mupenyu, uyo akandinunura pamatambudziko ose, zvirokwazvo nhasi ndichazadzisa zvandakakupikira naJehovha Mwari waIsraeri kuti mwanakomana wako Soromoni achanditevera paumambo uye achagara pachigaro changu choushe panzvimbo pangu.” Ipapo Bhatishebha akakotama pasi nechiso chake akapfugamira mambo akati, “Ishe wangu mambo Dhavhidhi ngaararame nokusingaperi.” Mambo Dhavhidhi akati, “Ndidanirei Zadhoki muprista, Natani muprofita naBhenaya mwanakomana waJehoyadha.” Vakati vauya pamberi pamambo akati kwavari, “Endai navaranda vaishe mutasvise Soromoni mwanakomana wangu panyurusi rangu chairo mugoenda naye zasi kuGihoni.” Ikoko Zadhoki muprista naNatani muprofita ngavamuzodze kuti ave mambo weIsraeri. Muridze hwamanda mugodanidzira muchiti, ‘Mambo Soromoni ngaararame makore akawanda!’ Zvino imi muchauya muchimutevera kuti iye auye azogara pachigaro changu choushe, nokuti achava mambo panzvimbo pangu, uye ndamugadza kuti ave mutongi weIsraeri neJudha.” Bhenaya mwanakomana waJehoyadha akapindura mambo akati, “Ameni! Jehovha, Mwari waishe mambo wangu, ngaadarowo! Jehovha, sezvaaiva naishe wangu mambo, saizvozvowo ngaave naSoromoni, aite kuti chigaro chake choushe chive chikuru kupfuura chigaro choushe chaishe wangu Mambo Dhavhidhi.” Naizvozvo Zadhoki muprista, Natani muprofita, Bhenaya mwanakomana waJehoyadha, vaKereti navaPereti vakadzika vakatasvisa Soromoni panyurusi ramambo Dhavhidhi vakamutungamirira kuenda kuGihoni. Zadhoki muprista akatora gonamombe ramafuta mutende akazodza Soromoni. Ipapo vakaridza hwamanda, vanhu vose vakadanidzira vachiti, “Mambo Soromoni ngaararame makore akawanda!” Zvino vanhu vose vakamutevera vachiridza mabhosvo vachipemberera zvikuru zvokuti pasi pakatinhira noruzha rwavo. Adhoniya navose vaakanga akoka vaakanga anavo vakazvinzwa pavakanga vopedza kudya. Joabhu akati achinzwa ruzha rwehwamanda akabvunza akati, “Mheremhere yose iyi muguta ndeyeiko?” Achiri kutaura kudaro, Jonatani mwanakomana waAbhiatari muprista akasvika. Adhoniya akati, “Pinda, murume akatendeka sewe anofanira kunge achiuya namashoko akanaka.” Jonatani akapindura akati, “Kwete, kwete, ishe wedu mambo Dhavhidhi agadza Soromoni paumambo. Mambo amutuma naZadhoki muprista, Natani muprofita, Bhenaya mwanakomana waJehoyadha, vaKereti navaPereti, uye vamutasvisa nyurusi ramambo, uye Zadhoki muprista naNatani muprofita vamuzodza kuti ave mambo paGihoni.” Vabva ikoko vachipembera zvokuti guta rose rangova zhowezhowe. Ndiyo mheremhere yamuri kunzwa. Pamusoro paizvozvo, Soromoni agara pachigaro choushe, uyezve machinda amambo auya kuzokorokotedza ishe wedu mambo Dhavhidhi achiti, “Mwari wenyu ngaaite kuti zita raSoromoni rive nomukurumbira kupfuura renyu, uye chigaro chake choushe ngachive chakakura kupfuura chenyu.” Zvino mambo akakotama pamubhedha pake akanamata akati, “Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe, iye anditendera kuti ndione mumwe wavana vangu achigare pachigaro changu choushe nhasi.” Zvino vose vakanga vakakokwa naAdhoniya vakabatwa nokutya vakasimuka vakati, “Uyu ananga kwake, uyu ananga kwake.” Asi Adhoniya akatya Soromoni akasimuka akaenda kundobata nyanga dzearitari. Soromoni akaudzwa kuti, “Tarirai, Adhoniya ari kutya mambo uye atobata nyanga dzearitari achiti, ‘Mambo Soromoni ngaandipikire nhasi kuti haasi kuzouraya muranda wake nomunondo.’ Zvino Soromoni akati, ‘Kana akazova munhu kwaye, hakuna rubvudzi rwomusoro wake ruchawira pasi, asi zvakaipa zvikawanikwa maari achafa.’ Ipapo mambo Soromoni akatuma varume vakandouya naye kubva paaritari. Zvino Adhoniya akauya akakotamira mambo Soromoni. Soromoni akati kwaari, ‘Enda kumba kwako.’” Madzimambo okutanga, chitsauko chechipiri. Zvino nguva yokufa kwaDhavhidhi yakati yoswedera, akarayira Soromoni mwanakomana wake achiti, “Ndava pedyo nokuenda nenzira yenyika yose. Naizvozvo iva munhu akasimba, uve murume, ucherechedze zvose zvinodiwa naJehovha Mwari wako. Famba munzira dzake, chengeta zvaakatema, mirayiro yake, mitemo yake nezvaanoda, sezvazvakanyorwa mumurayiro waMozisi, kuti ugobudirira pazvose zvaunoita nakwose kwaunoenda, uye kuti Jehovha agosimbisa shoko rake raakataura pamusoro pangu rokuti, ‘Kana vana vako vakachenjerera nzira yavo vakafamba pamberi pangu nokutendeka nomwoyo wavo wose nomweya wavo wose, hapangatongoshayikwi munhu achakutevera pachigaro choushe chaIsraeri.’ Zvino iwe pachako unoziva zvandakaitirwa naJoabhu mwanakomana waZeruya, zvaakaita kuvatungamiri vaviri vehondo dzaIsraeri, Abhuna mwanakomana waNeri naAmasa mwanakomana waJeteri. Akavauraya akateura ropa ravo panguva yorugare sokunge vakanga vari muhondo, uye ropa iroro akarizora pabhanire raiva muchiuno chake napashangu dzetsoka dzake. Ita zvaunogona naye nouchenjeri hwako, asi usatendera musoro wake wachena kuti upinde muguva norugare. Asi uitire unyoro vanakomana vaBharizira wokuGireadhi, uye ngavave pakati paavo vanodya patafura yako. Vakamira neni pandakatiza mukoma wako Abhusaromu. Rangarira kuti unayewo Shimei mwanakomana waGera muBhenjamini wokuBhahurimu, uyo akandituka zvakaipa kwazvo musi wandakaenda kuMahanaimu, paakadzika kuzosangana neni paJorodhani. Ndakapika kwaari naJehovha ndikati, “Handisi kuzokuuraya nomunondo, asi zvino usamutora somunhu asina mhosva. Iwe uri murume ane uchenjeri, uchaziva zvokuita naye. Uburutsire musoro wake wachena kuguva muropa.” Ipapo Dhavhidhi akavata namadzibaba ake akavigwa muguta raDhavhidhi. Akatonga Israeri kwamakore makumi mana namanomwe muHebhuroni namakumi matatu namatatu muJerusarema. Naizvozvo Soromoni akagara pachigaro choushe chababa vake Dhavhidhi, ushe hwake hukasimbiswa. Zvino Adhoniya mwanakomana waHagiti akaenda kuna Bhatishebha, mai vaSoromoni. Bhatishebha akamubvunza akati, “Ko, wauya norugare here?” Iye akapindura akati, “Hongu, norugare.” Ipapo akaenderera mberi akati, “Ndine zvimwe zvandinoda kutaura kwamuri.” Iyewo akapindura akati, “Taura zvako.” Iye akati, “Sezvamunoziva, umambo hwaiva hwangu. VaIsraeri vose vaitarisira kuti ndichatonga, asi zvinhu zvakashanduka. Umambo hukaenda kumununʼuna wangu, nokuti hwakava hwake nokuda kwaJehovha. Asi zvino ndinokumbira chinhu chimwe chete kwamuri, musandirambira.” Iye akati kwaari, “Taura zvako.” Saka akaenderera mberi akati, “Ndapota, kumbirai Mambo Soromoni haambokurambirai kuti andipe Abhishagi muShunami ave mukadzi wangu.” Bhatishebha akapindura akati, “Zvakanaka, ndichandosuma nyaya iyi kuna mambo.” Naizvozvo Bhatishebha akaenda kuna Mambo Soromoni kundosuma nyaya yaAdhoniya. Mambo akasimuka akasangana naye akakotamira mai vake. Akagara pachigaro chake choushe akarayira kuti chigaro choushe chiunzirwe mai vamambo, ivo vakagara kurutivi rwake rworudyi. Ipapo vakati, “Ndine chikumbiro chidiki kwauri, usandirambira zvako.” Mambo akapindura akati, “Kumbirai henyu mai, handikurambirii.” Ivo vakati, “Adhoniya mukoma wako ngaapiwe Abhishagi muShunami ave mukadzi wake.” Mambo Soromoni akapindura mai vake akati, “Sei muchikumbirira Adhoniya Abhishagi muShunami? Mungatomukumbirirawo umambo zvaari mukoma wangu. Mumukumbirire iye naAbhiatari muprista naJoabhu mwanakomana waZeruya.” Zvino Mambo Soromoni akapika naJehovha akati, “Mwari ngaandirange zvakaomarara kana Adhoniya akasaripa chikumbiro ichi noupenyu hwake. Zvino kana Jehovha wangu ari mupenyu, uyo akandisimbisa zvakakwana pachigaro choushe chababa vangu Dhavhidhi, akandigadzirira umambo sezvaakavimbisa, Adhoniya achaurayiwa nhasi.” Naizvozvo Mambo Soromoni akatuma Bhenaya mwanakomana waJehoyadha, iye akamuuraya. Mambo akati kuna Abhiatari muprista, “Dzokera kuAnatoti kunyika yako. Unofanira kufa, asi handisi kuzokuuraya iye zvino, nokuti wakatakura areka yaJehovha Mwari pamberi pababa vangu Dhavhidhi ukatambudzika navo pamatambudziko avo vose.” Naizvozvo Soromoni akabvisa Abhiatari pauprista hwaJehovha akazadzisa shoko rakanga rataurwa naJehovha paShiro pamusoro peimba yaEri. Zvino shoko iri rakati rasvika kuna Joabhu, uyo akanga aita rangano naAdhoniya, iye akatizira kutende raJehovha akandobata nyanga dzearitari, Mambo Soromoni akaudzwa kuti Joabhu akanga atizira kutende raJehovha uye kuti akanga ari paaritari. Ipapo Soromoni akarayira Bhenaya mwanakomana waJehoyadha akati, “Enda undomuuraya.” Saka Bhenaya akapinda mutende raJehovha akati kuna Joabhu, “Zvanzi namambo, buda.” Asi iye akapindura akati, “Kwete, ndichafira pano.” Bhenaya akandoti kuna mambo, “Aya ndiwo mapinduriro andaitwa naJoabhu.” Ipapo mambo akarayira Bhenaya akati, “Ita sezvaareva, muuraye ugomuviga. Naizvozvo undichenese pamwe chete neimba yababa vangu pamhosva yeropa rakateurwa naJoabhu rakanga risina mhosva. Jehovha achadzorera ropa rake pamusoro wake, nokuti akauraya varume vaviri vakanga vakarurama kupfuura iye, vakanga vari nani pana iye. Akavauraya nomunondo baba vangu Dhavhidhi vasingazvizivi.” Abhuna mwanakomana waNeri mutungamiri wehondo yeIsraeri naAmasa mwanakomana waJeteri mutungamiri wehondo yeJudha, ropa ravo ngaridzokere pamusoro waJoabhu napamusoro pemhuri yake nokusingaperi. Asi rugare runobva kuna Jehovha ngaruve pana Dhavhidhi naparudzi rwake napaimba yake napachigaro chake choushe nokusingaperi. Naizvozvo Bhenaya mwanakomana waJehoyadha akaenda akandouraya Joabhu akavigwa muguva rake murenje. Zvino mambo akagadza Bhenaya mwanakomana waJehoyadha somukuru wehondo panzvimbo yaJoabhu, uye akagadza Zadhoki somuprista panzvimbo yaAbhiatari. Ipapo mambo akatuma munhu kuti andodana Shimei akati kwaari, “Zvivakire imba muJerusarema uye ugogaramo, asi usaenda kumwe kunhu. Musi waunobvamo uchiyambuka rukova rweKidhironi, ziva kuti uchafa. Ropa rako richava pamusoro pako.” Shimei akapindura mambo akati, “Zvamataura zvakanaka. Muranda wenyu achaita sezvataurwa naishe wangu mambo.” Naizvozvo Shimei akagara muJerusarema kwenguva yakareba. Asi mushure mamakore matatu, varanda vaShimei vaviri vakatiza vakaenda kuna Akishi mwanakomana waMaaka, mambo weGati. Shimei akaudzwa kuti, “Varanda vako vari kuGati.” Ipapo akasungira chigaro pambongoro yake akaenda kuna Akishi kuGati kundotsvaka varanda vake. Naizvozvo Shimei akaenda akandotora varanda vake kubva kuGati. Soromoni akati audzwa kuti Shimei akanga abuda muJerusarema akaenda kuGati uye kuti akanga adzoka, mambo akadana Shimei akati kwaari, “Handina here kukupikisa naJehovha ndikakuyambira ndichiti, nomusi wauchabva uchienda kumwe, ziva kuti uchafa. Panguva iyoyo wakati kwandiri, ‘Zvamataura zvakanaka, ndichateerera.’ Zvino sei usina kuchengeta mhiko yako kuna Jehovha nokutevera mutemo wandakakupa?” Mambo akatiwo kuna Shimei, “Mumwoyo mako unoziva zvose zvawakatadzira baba vangu Dhavhidhi. Zvino Jehovha achadzosera kuipa kwako pamusoro pako, asi mambo Soromoni acharopafadzwa, uye chigaro choushe chaDhavhidhi chichasimbiswa pamberi paJehovha nokusingaperi.” Ipapo mambo akarayira Bhenaya mwanakomana waJehoyadha, iye akaenda akandouraya Shimei. Naizvozvo mambo wakasimbiswa muruoko rwaSoromoni. Madzimambo okutanga, chitsauko chechitatu. Soromoni akaita ukama naFaro mambo weIjipiti, akawana mwanasikana wake akauya naye kuguta raDhavhidhi kusvikira apedza kuvaka muzinda wake netemberi yaJehovha norusvingo runopoteredza Jerusarema. Asi vanhu vakanga vachibayira zvibayiro panzvimbo dzakakwirira, nokuti hapana temberi yakanga yati yavakirwa zita raJehovha. Soromoni akada Jehovha akafamba nomumitemo yababa vake Dhavhidhi, asi akabayira nokupisa zvinonhuhwira panzvimbo dzakakwirira. Zvino mambo akaenda kuGibheoni kundobayira, nokuti ndiyo yaiva nzvimbo yakakwirira huru. Soromoni akabayira zvipiriso zvinopiswa zvinokwana chiuru paaritari paGibheoni. Jehovha akazviratidza kuna Soromoni usiku muchiroto. Mwari akati, “Kumbira chipi nechipi chaunoda kuti ndikupe.” Soromoni akapindura akati, “Makaratidza muranda wenyu baba vangu Dhavhidhi tsitsi dzenyu huru, nokuti akanga akavimbika kwamuri uye akarurama uye akachena mumwoyo. Muchiri kumuratidza unyoro hwenyu hukuru uye mamupa mwanakomana kuti agare pachigaro chake chokutonga iye nhasi. Zvino Jehovha Mwari wangu, makaita muranda wenyu mambo panzvimbo yababa vangu Dhavhidhi, asi ini ndinongova hangu mwana mudiki uye handizivi mashandiro andingaita mabasa angu. Muranda wenyu ari pakati pavanhu venyu vamakasarudza, vanhu vazhinji kwazvo vasingagoni kuverengwa nokuwanda kwavo. Naizvozvo ipai muranda wenyu mwoyo unonzwisisa kuti atonge vanhu venyu, kuti ndikwanise kuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti ndiani angagone kutonga vanhu venyu vakawanda kudai?” Jehovha akafara nokuti Soromoni akanga akumbira chinhu ichi. Naizvozvo Jehovha akati kwaari, “Sezvo wakumbira chinhu ichi ukasazvikumbirira upenyu hurefu kana upfumi, ukasakumbira kuti vavengi vako vaurayiwe, asi wakumbira kunzwisisa pakutonga zvakarurama, ndichaita zvawakumbira. Ndichakupa mwoyo wakachenjera unonzwisisa, zvokuti hakuna kumbova nomumwe akafanana newe, uye hakuchazova nomumwe akafanana newe mushure mako. Pamusoro pezvo, ndichakupawo zvausina kukumbira, zvose upfumi nokukudzwa, zvokuti muupenyu hwako hapana mumwe anoenzana newe pakati pamadzimambo, kana ukafamba munzira dzangu nokuteerera mitemo yangu nemirayiro yangu sezvakaita Dhavhidhi baba vako, ndichakupa upenyu hurefu.” Ipapo Soromoni akamuka akabva aziva kuti kwakanga kuri kurota. Akadzokera kuJerusarema akapinda pamberi peareka yesungano yaJehovha akabayira zvipiriso zvinopiswa, akabayirawo zvipiriso zvokuwadzana. Ipapo akaitira varanda vake vose mutambo. Zvino vakadzi vaviri vaiva zvifeve vakauya kuna mambo vakamira pamberi pake. Mumwe wavo akati, “Ishe wangu, mukadzi uyu neni tinogara muimba imwe chete, ini ndakapona mwana iye aripowo. Zvino nezuva rechitatu mushure mokuberekwa kwomwana wangu, mukadzi uyu akaponawo mwana. Takanga tiri toga, hapana mumwe munhu akanga ari mumba kunze kwedu isu vaviri. Usiku ihwohwo mwana womukadzi uyu akafa, nokuti akavata pamusoro pake. Saka akamuka pakati pousiku akatora mwanakomana wangu kubva parutivi pangu, ini muranda wenyu ndivete, akamuisa pachipfuva chake. Akaisa mwanakomana wake akafa pachipfuva changu. Pandakamuka mangwanani kuti ndiyamwise mwanakomana wangu, ndakaona kuti akanga afa. Asi pandakazotarisisa mangwanani, ndakaona zviri pachena kuti haasiriye mwanakomana wandakanga ndapona, asi mukadzi mumwe uya akati, ‘Kwete, mwanakomana mupenyu ndowangu, mwanakomana akafa ndowako.’ Asi wokutanga akaramba achiti, ‘Kwete, akafa ndowako, mupenyu ndiye wangu.’ Naizvozvo vakaitirana nharo pamberi pamambo. Ipapo mambo akati, ‘Mumwe anoti mwanakomana wangu ndiye mupenyu uye mwanakomana wako ndiye akafa, mumwewo achiti, kwete, mwanakomana wako ndiye akafa uye mwanakomana wangu ndiye mupenyu. Ipapo mambo akati, nditorerei munondo. Naizvozvo vakauya nomunondo kuna mambo. Akati, chekai mwana mupenyu napakati mugopa hafu kuno mumwe uye imwe hafu kuno mumwe. Mukadzi aiva nomwana mupenyu akanzwira mwanakomana wake tsitsi akati kuna mambo, ndapota ishe wangu, mupei zvenyu mwana ari mupenyu, musamuuraya. Asi mumwe wacho akati, iwe neni hapana ari kuzomuwana, muchekei napakati. Ipapo mambo akapa mutongo wake akati, ipai mwana mupenyu kumukadzi wokutanga, musamuuraya, ndiye mai vake. VaIsraeri vose vakati vanzwa matongero akanga aita mambo, vakatya mambo, nokuti vakaona kuti uchenjeri hwaibva kuna Mwari hwaiva maari kuti atonge zvakarurama. Madzimambo okutanga, chitsauko chechina. Saka mambo Soromoni akanga ari mambo weIsraeri yose. Ava ndivo vaiva machinda ake: Azaria mwanakomana waZadhoki aiva muprista, Erihoferi naAhija vanakomana vaShisha vaiva vanyori, Jehoshafati mwanakomana waAhirudhi aiva munyori wenhoroondo dzenyika, Bhenaya mwanakomana waJehoyadha aiva mutungamiri wamauto, Zadhoki naAbhiatari vaiva vaprista, Azaria mwanakomana waNatani aiva mukuru wavatariri, Zabhudhi mwanakomana waNatani aiva muprista neshamwari yamambo, Aishari aiva mutariri womuzinda wamambo, Adhoniramu mwanakomana waAbhudha aiva mutariri wechibharo. Soromoni aivawo namachinda gumi navaviri veIsraeri yose vaitsvakira mambo neimba yake zvokudya. Mumwe nomumwe aifanira kutsvaka zvokudya zvomwedzi mumwe chete pagore. Mazita avo aiti Bhenihuri munyika yamakomo yaEfuremu, Bhenidhekeri munyika yamakazi, Shaaribhimu, Bheti Shemeshi neEroni, Bhetihanami, Bhenihesedhi muArubhoti, Soko nenyika yose yeHeferi dzaiva dzake, Bheniabhinadhabhi munyika yeNafoti Dhori aiva awana mwanasikana waSoromoni, Bhaana mwanakomana waAhirudhi munyika yeTaanaki, Megidho nenyika yose yeBhetisheani iyo iri parutivi peZeretani, zasi kweJezireeri, kubva kuBhetisheani kusvika kuAbheri Mehora, mhiri kweJokemeami, Bhenigebheri munyika yeRamoti Gireadhi, misha yaJairi mwanakomana waManase munyika yeGireadhi yaiva yake, pamwe chete nedunhu reArigobhi munyika yeBhaashani namaguta aro makuru makumi matanhatu aiva namasvingo ane masuo endarira. Ainadhabhi mwanakomana waIdho munyika yeMahanaimi, Ahimaazi munyika yaNafutari akanga awana Bhasemati mwanasikana waSoromoni, Bhaana mwanakomana waHushai munyika yaAsheri neAroti, Jehoshafati mwanakomana waParua munyika yaIsakari, Shimei mwanakomana waEra munyika yaBhenjamini, Gebheri mwanakomana waUri munyika yeGireadhi, nyika yaSihoni mambo wavaAmori nenyika yaOgi mambo weBhashani ndiye aiva mubati oga mudunhu iri. Vanhu veJudha neIsraeri vakanga vakawanda sejecha ramahombekombe egungwa, vakadya vakanwa uye vakafara. Soromoni akanga ari mambo munyika dzose dzaibva kuYufuratesi kusvikira kunyika yavaFiristia nokumuganhuwo weIjipiti. Nyika idzi dzakauya nomutero uye dzakashandira Soromoni mazuva ose oupenyu hwake. Zvokudya zvomuzinda waSoromoni zvezuva nezuva zvaiva zviyero makumi matatu zvefurawa yakatsetseka nezviyero makumi matanhatu zvoupfu, mombe gumi dzakakodzwa nemombe makumi maviri dzokumafuro, makwai zana pasingaverengerwi nondo, mhara, mhembwe nehuku dzakakodzwa, nokuti aitonga nyika dzose dziri kumadokero kwerwizi rweYufuratesi kubva kuTifisa kusvikira kuGaza, uye akava norugare kumativi ose. Pamazuva oupenyu hwaSoromoni, vaJudha navaIsraeri vaigara zvakanaka kubvira kuDhani kusvikira kuBheerishebha, mumwe nomumwe pasi pomuti wake wamazambiringa nowamaonde. Soromoni aivawo nezvidyiro zvamabhiza engoro dzake zviuru makumi mana navatasvi vamabhiza zviuru gumi nezviviri. Vatariri vakatsvakira mambo Soromoni navose vaiuya kuzodya namambo Soromoni patafura yake zvokudya, mumwe nomumwe mumwedzi wake. Vakaona kuti hapana chaishayikwa, vakauyawo nebhari nouswa hwamabhiza engoro namamwewo mabhiza kunzvimbo dzezvaidiwa, mumwe nomumwe zvaakatarirwa. Mwari akapa Soromoni uchenjeri nokunzwisisa kukuru sejecha rapamahombekombe egungwa. Uchenjeri hwaSoromoni hwakanga hwakapfuura uchenjeri hwavanhu vose vokumabvazuva nouchenjeri hwose hwokuIjipiti. Akanga akachenjera kupfuura vamwe vose. Akachenjera kupfuura Etani muEzrahi, Hemani, Karikori naDharidha, vanakomana vaMahori. Mukurumbira wake wakapararira kunyika dzose dzakapoteredza. Akataura zvirevo zviuru zvitatu, uye dzimbo dzake dzaikwana chiuru neshanu. Akatsanangura makuriro emiti kubvira kumusidhari weRebhanoni kusvikira kumihisopi inokura mumadziro. Akadzidzisawo pamusoro pemhuka, shiri, zvinokambaira nehove. Vanhu vakauya vachibva kunyika dzose kuti vazonzwa uchenjeri hwaSoromoni. Vakauya vachitumwa namadzimambo ose enyika akanga anzwa nezvouchenjeri hwake. Madzimambo okutanga, chitsauko chechishanu. Hiramu mambo weTire akati anzwa kuti Soromoni akanga azodzwa kuti ave mambo panzvimbo yababa vake Dhavhidhi, akatuma nhume dzake kuna Soromoni, nokuti Hiramu akanga agara ano ushamwari naDhavhidhi. Soromoni akatuma shoko kuna Hiramu akati, "Munoziva kuti nokuda kwehondo dzairwisana nababa vangu Dhavhidhi kubva kumativi ose, haana kuzokwanisa kuvakira zita raJehovha Mwari wake temberi kusvikira Jehovha aisa vavengi vake pasi petsoka dzake. Asi zvino Jehovha Mwari wangu andipa zororo kumativi ose, hapachisina muvengi kana dambudziko. Naizvozvo ndinoda kuvakira zita raJehovha Mwari wangu temberi, sezvo Jehovha akati kuna baba vangu Dhavhidhi, mwanakomana wako uyo wandichagadza pachigaro choushe panzvimbo yako achavakira zita rangu temberi iyi. Naizvozvo chirayirai kuti nditemerwe matanda emisidhari yeRebhanoni. Vanhu vangu vachashanda pamwe chete navanhu venyu, uye ndichakuripirai mari yamunenge mati iripirwe vanhu venyu. Munoziva kuti hatina kana munhu mumwe anogona kutema matanda sezvinoitwa navaSidhoni." Hiramu akati anzwa shoko raSoromoni, akafara zvikuru uye akati, "Jehovha ngaarumbidzwe nhasi, nokuti apa Dhavhidhi mwanakomana ane uchenjeri kuti atonge rudzi rukuru urwu." Saka Hiramu akatuma shoko kuna Soromoni achiti, "Ndagamuchira shoko ramakanditumira navamakatuma, uye ndichaita zvose zvamunoda ndigokupai matanda emisidhari nemisipuresi. Vanhu vangu vachatakura kubva kuRebhanoni kusvika kugungwa, uye ndichaayeredza negungwa kunzvimbo yamunenge masarudza. Ikoko ndichapatsanura kuti mugogona kutora moenda nawo, imi mugondiitirawo chishuvo changu mugopa muzinda wangu zvokudya." Nenzira iyi Hiramu akapa Soromoni matanda ose emisidhari nemisipuresi aida, uye Soromoni akapa Hiramu zviyero zviuru makumi maviri zvegorosi kuti zvidyiwe mumuzinda wake, pamwe chete nezviyero makumi maviri zvamafuta omuorivhi akasvinwa zvakakwana. Soromoni akaramba achiitira Hiramu zvinhu izvi gore negore. Jehovha akapa Soromoni uchenjeri sezvaakanga amuvimbisa. Pakati paHiramu naSoromoni pakava norugare, uye vaviri ava vakanyorerana chibvumirano. Mambo Soromoni akaunganidza vanhu vechibharo muIsraeri yose, vanhu zviuru makumi matatu. Akavatumira kuRebhanoni zviuru gumi pamwedzi, zvokuti vaipedza mwedzi mumwe chete vari kuRebhanoni nemwedzi miviri vari kumusha. Adhorinamu ndiye aiva mukuru wechibharo. Soromoni aiva navatakuru vezvinhu zviuru makumi manomwe, uye vavezi vamatombo zviuru makumi masere mumakomo, pamwe chete navatariri vebasa zviuru zvitatu namazana matatu vaitungamirira basa nokuudza vashandi zvokuita. Mambo akarayira vakaputsa matombo makuru kwazvo anokosha kuti vavake hwaro hwetemberi namatombo akavezwa. Vavaki vaSoromoni navavaki vaHiramu navaGebhari vakaveza matanda namatombo okuvakisa temberi. Madzimambo okutanga, chitsauko chenhanhatu. Zvino mugore ramazana mana namakumi masere mushure mokubuda kwavaIsraeri munyika yeIjipiti, mugore rechina rokubata ushe kwaSoromoni pamusoro peIsraeri, mumwedzi waZivhi unova mwedzi wechipiri, akatanga kuvaka temberi yaJehovha. Temberi yakavakirwa Jehovha namambo Soromoni yakanga yakareba makubhiti makumi matanhatu, ina makubhiti makumi maviri paupamhi hwayo, ina makubhiti makumi matatu pakukwirira kwayo kumusoro. Biravira raiva mberi kweimba huru yetemberi rakawedzera upamhi hwetemberi hwamakubhiti makumi maviri, uye rakanga rakapfuurira mberi kwetemberi namakubhiti gumi. Akaitira temberi iyi mawindo ane upamhi hudiki pamadziro eimba huru neimba tsvene yomukati akavaka chivakwa chakapoteredza imba, chaiva nedzimwe dzimba kumativi. Imba yapasi yaiva noupamhi hwamakubhiti mashanu, imba yapakati yaiva noupamhi hwamakubhiti matanhatu uye imba yechitatu yaiva namakubhiti manomwe. Nechokunze akavaka zvitakuriso kumativi kuti matanda arege kupinda mukati mamadziro etemberi. Pakuvaka madziro etemberi, mabwe akanga avezwa chete ndiwo akashandiswa, uye hapana kunzwikwa kurira kwesando kana mbezo kana mumwe mudziyo patemberi payakanga ichivakwa. Musuo weimba yapakati waiva kuchamhembe kwetemberi. Paiva namatanho aienda kuimba yapasi achizobva kuimba yapakati achienda kune yechitatu. Naizvozvo akavaka temberi uye akaipedza. Akaturika denga ramatanda namapuranga emisidhari uye akavaka dzimba pamadziro etemberi yose. Imwe neimwe yakanga yakareba makubhiti mashanu uye dzakanga dzakabatanidzwa netemberi namatanda emisidhari. Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Soromoni richiti, pane zvetemberi iyi yauri kuvaka, kana ukatevera mitemo yangu ukaita zvandakatema uye ukachengeta mirayiro yangu yose nokuiteerera, ipapo ndichazadzisa chivimbiso changu newe chandakavimbisa baba vako Dhavhidhi, uye ndichagara pakati pavaIsraeri uye handizorasi vanhu vangu vaIsraeri. Saka Soromoni akavaka temberi akaipedza. Akaisa mapuranga emisidhari pamadziro etemberi nomukati akaaroverera kubvira pasi kusvikira kumusoro, uye pasi pose pakanga pane mapuranga emisipuresi. Akakamura necheshure kwetemberi chimwe chikamu chakanga chakareba makubhiti makumi maviri namapuranga emusidhari kubva pasi kusvika kumusoro kuti chive nzvimbo tsvene yomukati metemberi, nzvimbo tsvene-tsvene. Imba huru yakanga iri pamberi peimba iyi yakanga yakareba makubhiti makumi mana. Mukati metemberi makaitwa nemisidhari yakavezwa mifananidzo yemikombe namaruva akazaruka. Zvose zvaiva misidhari chete, hapana dombo raionekwa. Akagadzira nzvimbo tsvene yomukati mukatikati metemberi kuti agogadzikapo areka yesungano yaJehovha. Mukati menzvimbo tsvene yomukati makanga makareba makubhiti makumi maviri uye upamhi hwayo makubhiti makumi maviri uye makareba makubhiti makumi maviri pakukwirira kwamo mudenga. Akafukidza mukati mose negoridhe rakaisvonaka uye akafukidzawo aritari namapuranga omusidhari. Soromoni akafukidza mukati metemberi yose negoridhe rakaisvonaka uye akaisa ngetani dzegoridhe dzakachinjika pamberi penzvimbo tsvene yomukati iyo yakanga yakafukidzwa mukati mose negoridhe. Saka akafukidza mukati mose negoridhe akafukidzawo aritari yenzvimbo tsvene yomukati negoridhe. Akaita makerubhi maviri omuti womuorivhi, rimwe nerimwe rakareba makubhiti gumi munzvimbo tsvene yomukati. Bapiro rimwe chete rakareba makubhiti mashanu uye rimwe bapiro rakanga rakareba makubhiti mashanu. Makubhiti gumi kubva pamuromo perimwe bapiro kusvika pamuromo perimwe bapiro. Kerubhi rechipiri rakanga rakarebawo makubhiti gumi, nokuti makerubhi maviri aya akanga akafanana pakukura namaumbirwo. Kerubhi rimwe nerimwe rakanga rakareba makubhiti gumi. Akaisa makerubhi munzvimbo yomukatikati metemberi. Mapapiro amakerubhi akatambanudzwa. Bapiro rerimwe kerubhi raiguma mamwe madziro, bapiro rerimwe richiguma mamwe madziro, uye mamwe mapapiro awo aigumana pakati peimba. Akafukidza makerubhi negoridhe. Akaveza mifananidzo yamakerubhi yemiti yemichindwi neyamaruva akazaruka pamadziro ose akatenderedza mudzimba dzomukati nedzimba dzokunze. Akafukidzawo pasi pedzimba dzomukati nedzimba dzokunze dzetemberi negoridhe. Akagadzirira musuo wenzvimbo tsvene yomukati makoni omuti womuorivhi. Chivivo chapamusoro namagwatidziro zvaiva namativi mashanu. Pamakoni maviri aya omuti womuorivhi akaveza mifananidzo yamakerubhi yemiti yemichindwi yamaruva akazaruka. Akafukidza makerubhi nemiti yemichindwi negoridhe rakarohwa. Nenzira imwe cheteyo akagadzirirawo musuo weimba huru chivivo namagwatidziro zvomuti womuorivhi zvakanga zvine mativi mana. Akaitawo makonhi maviri omuti womusipuresi. Mapenga maviri egonhi rimwe aigona kupetwa uye mapenga maviri erimwe gonhi aigona kupetwa. Akaveza makerubhi miti yemichindwi namaruva akazaruka paari akazvifukidza negoridhe rakarohwa zvakaenzanirana pamusoro pezvakavezwa, uye akavaka chivanze chomukati chine hwaro hutatu hwamatombo akavezwa nehwaro humwe chete hwamatanda omusidhari. Hwaro hwetemberi yaJehovha hwakavakwa mugore rechina, mumwedzi weZivhi, mugore regumi nerimwe, mumwedzi weBhuri, mwedzi worusere. Temberi yakapera kuvakwa yose sezvayakanga yakafanira kuitwa. Akapedza makore manomwe achiivaka. Madzimambo okutanga, chitsauko chenomwe. Zvisinei, zvakatorera Soromoni makore gumi namatatu kuti apedze kuvaka muzinda wake. Akavaka muzinda wesango reRebhanoni, wakanga wakareba makubhiti zana, upamhi hwawo huri makubhiti makumi mashanu namakubhiti makumi matatu pakukwirira kwawo mudenga. Akaivaka pamusoro pemitsara mina yembiru dzemisidhari namatanda emisidhari akavezwa pamusoro pembiru. Wakanga une denga remisidhari rakanga riri pamusoro pamatanda akanga akagadzikwa pamusoro pembiru yamatanda makumi mana namashanu, gumi namashanu mumutsara mumwe chete. Mahwindo awo akanga ari pamusoro ari matatu akatarisana, makonhi ose namagwatidziro zvaiva namativi mana. Akanga ari nechemberi ari matatu matatu akatarisana. Akaita imba yembiru yakanga yakareba makubhiti makumi mashanu iine upamhi hwamakubhiti makumi matatu. Pamberi payo paiva nebiravira, pamberi parowo paine mbiru nedenga rakarembera. Akavakawo imba yechigaro chokutonga, imba yokururamisira umo maaizotongera nyaya, uye akaifukidza nemisidhari kubva pasi kusvikira kumusoro. Muzinda wake waaizogara necheseri wakanga wakavakwa zvimwe chetezvo. Soromoni akavakirawo mwanasikana waFaro, uyo waakanga awana muzinda wakafanana nouyu. Dzimba dzose idzi kubva kunze kusvikira kuchivanze chikuru nokubva pahwaro kusvikira paberevere dzakanga dziri dzamatombo anokosha, akavezwa zvakaenzanirana uye akachekwa nejeko kunze nomukati. Hwaro hwakanga hwakavakwa namatombo makuru anokosha, mamwe akareba makubhiti gumi, mamwe makubhiti masere. Pamusoro paiva namatombo anokosha akavezwa zvakaenzanirana namatanda emisidhari. Chivanzi chikuru chaiva chakapoteredzwa norusvingo rwakanga rune mitsara mitatu yamatombo akavezwa nomutsara mumwe chete wamatanda omusidhari akanyatsovezwa. Zvimwe chetezvo zvakanga zvakaita chivanzi chomukati chetemberi yaJehovha nebiravira rayo. Zvino mambo Soromoni akatuma vanhu kundotora Hiramu kuTire. Hiramu aiva mwanakomana wechirikadzi yorudzi rwaNafutari, baba vake vari veTire, mupfuri wendarira. Hiramu akanga azere nounyanzvi uye aino ruzivo rwezvamabasa ose endarira. Akauya kuna mambo Soromoni akaita basa rose raakapiwa. Akavaka mbiru mbiri dzendarira, imwe neimwe yakanga yakareba makubhiti gumi namasere uye yaipoteredzwa netambo yakareba makubhiti gumi namaviri pakuyera. Akaitawo misoro yembiru yendarira yakanyungurutswa miviri yokugadzika pamusoro pembiru. Musoro mumwe nomumwe wakanga wakareba makubhiti mashanu pakukwirira kwawo. Mimbure yengetani dzakarukwa yaiva yakashongedza misoro yaiva pamusoro pembiru, minomwe pamusoro pomumwe nomumwe. Akaitawo matanda mumitsara miviri yakapoteredza mambure mumwe nomumwe kuti ishongedze misoro yaiva pamusoro pembiru. Akaita zvimwe chetezvo pamusoro pomumwe nomumwe. Misoro yaiva pamusoro pembiru pabiravira yakanga yakaumbwa samaruva amahapa, yakareba makubhiti mana pakukwirira kwayo. Pamusoro pemisoro yembiru mbiri idzi, nechapamusoro pedumbu rakanga riri parutivi pomumbure, paiva namatanda mazana maviri mumitsara yakapoteredza. Akamisa mbiru pabiravira retemberi. Mbiru yezasi akaitumidza zita rokuti Jakini, uye yokumusoro akaitumidza kuti Bhoazi. Pamusoro pembiru paiva nezvishongo zvakafanana namaruva amahapa. Saizvozvo basa rapambiru rakapera. Akaita gungwa rendarira yakanyauswa redenderedzwa rakanga rine upamhi hwamakubhiti gumi pamuromo uye rakareba makubhiti mashanu pakukwirira kwaro. Zvaitora tambo yakareba makubhiti makumi matatu kuti iripoteredze pakuyera. Pasi pomuromo waro pakanga pane mapfundo akapoteredza ari gumi pakubhiti achipoteredza gungwa. Mapfundo aya akaumbwa akanga ari mumitsara miviri pamwe chete negungwa. Gungwa rakanga rimire pahando gumi nembiri, nhatu dzakatarisa kumusoro, nhatu kumadokero, nhatu zasi nenhatu kumabvazuva. Gungwa rakanga rigere pamusoro padzo, uye shure kwadzo kwakanga kwakatarisa pakati. Ukobvu hwaro hwaikwana upamhi hwechanza chomunhu, uye muromo waro wakanga wakafanana nomuromo wekapu, seruva ramahapa. Mukati maro maikwana mabhati zviuru zviviri. Akaitawo zvigadziko gumi zvendarira zvaiva namavhiri endarira gumi, chimwe nechimwe chakanga chakareba makubhiti mana, upamhi huri makubhiti mana nokukwirira kwacho kuri makubhiti matatu. Zvigadziko izvi zvakanga zvakaitwa seizvi: pakati pembiru dzezvigadziko paiva namagwatidziro mumativi. Pamagwatidziro aya pakati pembiru paiva neshumba, hando namakerubhi, uyewo napambiru. Pamusoro napasi peshumba nehando paiva nezvishongo zvamaruva zvendarira. Chigadziko chimwe nechimwe chaiva namavhiri mana endarira ane maekesero endarira, uye imwe neimwe yaiva nedhishi rakanga riri pamusoro pezvitsigiro zvina zvakaumbwa zviine zvishongo zvamaruva kurutivi rumwe norumwe. Nechokumukati mechigadziko maiva negomba rakanga riri redenderedzwa rakadzika zvinosvika kubhiti rimwe chete. Gomba iri rakanga riri redenderedzwa uye nechigadziko charo raikwana kubhiti nehafu. Pamuromo paro paiva nezvinyorwa. Makwatidziro akanga ane mativi akaenzana asiri edenderedzwa. Mavhiri mana aiva pasi pamagwatidziro, uye maekesero amavhiri aiva akabatana netafura. Vhiri rimwe nerimwe raiva noupamhi hwekubhiti rimwe chete nehafu. Mavhiri akanga akagadzirwa sokugadzirwa kwamavhiri engoro dzamabhiza. Maekesero, marimu, zvipokisi namahabhu zvose zvaiva zvakagadzirwa nendarira. Chigadziko chimwe nechimwe chaiva nemibato mina pakona imwe neimwe, uye yaibudikira kubva pachigadziko. Pamusoro pechigadziko paiva nechitenderere chakanga chakadzika zvinosvika hafu yekubhiti. Zvitsigiro zvamagwatidziro zvakanga zvakanamatidzwa pamusoro pechigadziko. Akaveza makerubhi, shumba nemiti yemichindwi pazvitsigiro namagwatidziro napose paigona kuvezwa nezvishongo zvamaruva kumativi ose. Aya ndiwo magadziriro aakaita zvigadziko gumi. Zvose zvakanga zvakafanana pakuumbwa kwazvo, zvakaenzana pakukura napamaumbirwo. Ipapo akaita madhishi endarira gumi, rimwe nerimwe richipinda mabhati makumi mana uye rakafara makubhiti mana, dhishi rimwe chete richizoiswa pachigadziko chimwe nechimwe chezvigadziko gumi. Akaisa zvigadziko zvishanu zasi kwetemberi, zvishanu kumusoro. Akaisa gungwa kurutivi rwezasi, zasi kwakadziva kumabvazuva kwetemberi. Hiramu akaitawo poto, foshoro namadhishi. Saka Hiramu akapedza basa rose raakaitira Mambo Soromoni mutemberi yaJehovha. Mbiru mbiri, misoro miviri yedenderedzwa pamusoro pembiru, mimbure miviri yakarukwa yaishongedza misoro miviri yedenderedzwa yaiva pamusoro pembiru, matanda mazana mana emimbure miviri, mitsara miviri yamatamba pamumbure mumwe chete kuti ishongedze misoro yedenderedzwa yaiva pamusoro pembiru, zvigadziko gumi namadhishi azvo gumi, gungwa nehando gumi nembiri pasi paro, poto, foshoro namadhishi. Zvinhu zvose izvi zvakaitirwa Mambo Soromoni mutemberi maJehovha naHiramu zvaiva zvendarira yakabwinyiswa. Mambo akaita kuti zviumbwe nevhu rokuumba pabani reJorodhani pakati peSokuti neZarenati. Soromoni haana kuyera zvinhu zvose izvi nokuti zvakanga zvakawanda kwazvo. Uremu hwendarira hauna kuzivikanwa. Soromoni akaitawo midziyo yose yaiva mutemberi maJehovha: aritari yegoridhe, tafura yegoridhe yaiva nechingwa chokuratidza pamusoro payo, zvigadziko zvemwenje zvegoridhe rakaisvonaka zvishanu kurudyi nezvishanu kuruboshwe pamberi penzvimbo tsvene yomukati, maruva mwenje nembato zvegoridhe, makapu, zvidzimiso zvemwenje, madhishi, madhishi ezvinonhuhwira nezvaenga zvomoto zvegoridhe rakaisvonaka, zvibato zvamakonhi ekamuri yomukatikati memba, nzvimbo tsvene-tsvene namakonhi eimba huru zvakanga zviri zvegoridhe. Zvino basa rose rakaitwa naMambo Soromoni patemberi yaJehovha parakapera, Soromoni akauyisa zvinhu zvakanga zvakumikidzwa nababa vake Dhavhidhi, midziyo yesirivha negoridhe, akazvichengeta mumatura epfuma yetemberi yaJehovha.
Madzimambo okutanga, chitsauko chesere. Ipapo Soromoni akaunganidza pamberi pake vakuru veIsraeri navatungamiri vamarudzi muJerusarema namadzishe emhuri dzavaIsraeri kuti vauyise areka yesungano yaJehovha kubva kuZioni, guta raDhavhidhi.
Vanhu vose veIsraeri vakaungana pana Mambo Soromoni panguva yomutambo mumwedzi weEtanimi, unova mwedzi wechinomwe. Vakuru vose veIsraeri vakati vasvika, vaprista vakatakura areka uye vakauyisa areka yaJehovha netende rokusangana nemidziyo yose yakatsaurwa yaiva mairi. Vaprista navaRevhi vakazvitakura, uye Mambo Soromoni neungano yose yeIsraeri yakanga yaungana paari vakanga vanaye pamberi peareka, vachibayira makwai nehando zvakawanda zvokuti zvakanga zvisingagoni kuverengwa nokuwanda kwazvo. Ipapo vaprista vakatakura areka yesungano yaJehovha vakaenda nayo kunzvimbo yayo munzvimbo tsvene yomukati metemberi, munzvimbo tsvene-tsvene, vakaigadzika pasi pamapapiro amakerubhi. Makerubhi akatambanudza mapapiro awo pamusoro penzvimbo yeareka uye akafukidza areka namatanda ayo okutakurisa. Matanda aya akanga akareba zvokuti miromo yawo yaionekwa munhu ari panzvimbo tsvene pamberi penzvimbo tsvene yomukati, asi kwete munhu ari kunze kwenzvimbo tsvene uye achiripo nanhasi. Muareka makanga musina chinhu kunze kwemahwendefa maviri amabwe ayo akanga aiswamo naMozisi paHorebhi, Jehovha paakaita sungano navaIsraeri mushure mokunge vabuda muIjipiti. Vaprista vakati vabuda panzvimbo tsvene, gore rakazadza temberi yaJehovha, uye vaprista vakatadza kuita shumiro yavo nokuda kwegore, nokuti kubwinya kwaJehovha kwakazadza temberi yaJehovha. Ipapo Soromoni akati, Jehovha ati anoda kugara mukati merima guru, zvirokwazvo ndakuvakirai temberi yakanakisisa, nzvimbo yamungagara nokusingaperi. Ungano yose yaIsraeri imire ipapo. Mambo akatendeukira kwavari akavaropafadza. Zvino akati, ngaarumbidzwe Jehovha, Mwari waIsraeri, uyo ashandisa ruoko rwake kuzadzisa zvaakavimbisa nomuromo wake kuna baba vangu Dhavhidhi. Nokuti akati, kubva pazuva randakabudisa vanhu vangu Israeri kubva muIjipiti, handina kusarudza guta rorudzi rupi rweIsraeri kuti ndivake temberi kuti zita rangu rive ipapo, asi ndakasarudza Dhavhidhi kuti atonge vanhu vangu Israeri. Baba vangu Dhavhidhi mumwoyo wavo vaida kuvakira zita raJehovha Mwari weIsraeri temberi, asi Jehovha akati kuna baba vangu Dhavhidhi, nokuti zvakanga zviri mumwoyo mako kuti uvakire zita rangu temberi, wakaita zvakanaka kuva naizvozvo mumwoyo mako. Kunyange zvakadaro, iwe hausi kuzovaka temberi iyi, asi mwanakomana wako wauchabereka ndiye achavakira zita rangu temberi. Jehovha achengeta chivimbiso chaakaita, ini ndatevera panzvimbo yababa vangu Dhavhidhi, uye zvino ndigere pachigaro chokutonga chaIsraeri, sokuvimbisa kwakaita Jehovha, uye ndavakira zita raJehovha Mwari weIsraeri temberi. Imomo ndakagadzira nzvimbo yeareka, iyo ine sungano yaJehovha yaakaita namadzibaba edu paakavabudisa kubva muIjipiti. Ipapo Soromoni akamira pamberi pearitari yaJehovha, pamberi peungano yose yaIsraeri, akatambanudza maoko ake kudenga, akati, Jehovha Mwari weIsraeri, hakuna mumwe Mwari akaita semi kumusoro kudenga kana pasi panyika. Imi munochengeta sungano yorudo yavaranda venyu vanofamba pamberi penyu nomwoyo wavo wose. Makachengeta chivimbiso chenyu kumuranda wenyu Dhavhidhi baba vangu, makavimbisa nomuromo wenyu uye mazvizadzisa noruoko rwenyu sezvazviri nhasi. Zvino Jehovha Mwari waIsraeri, chengeterai muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu zvivimbiso zvamakamuitira pamakati, pamberi pangu hapangazoshayikwi munhu anokutevera pachigaro choushe cheIsraeri kana vana vako vakachenjera pane zvose zvavanoita vakafamba pamberi pangu sezvawakaita iwe. Naizvozvo zvino, haiwa Mwari waIsraeri, ndinokumbira kuti shoko renyu ramakavimbisa kumuranda wenyu Dhavhidhi baba vangu riitike. Chingava chokwadi here kuti Mwari angagara panyika? Tarirai matenga kana nokudenga-denga, hazvingagoni kukuwanai. Ko, kuzoti temberi iyi yandakakuvakirai? Kunyange zvakadaro, teererai munyengetero womuranda wenyu nokukumbira kwake. Haiwa Jehovha Mwari wangu, inzwai kudanidzira nomunyengetero uri kuitwa nomuranda wenyu pamberi penyu nhasi. Meso enyu ngaarambe akatarisa temberi iyi usiku namasikati, nzvimbo iyi yamakataura muchiti zita rangu richavapo, kuti muzonzwa munyengetero unonamatwa nomuranda wenyu akatarisa kunzvimbo ino. Inzwai kukumbira kumuranda wenyu nokuavanhu venyu Israeri pavanozonamata vakatarisa kunzvimbo ino. Inzwai muri kudenga kwamunogara, uye kana manzwa mugoregerera. Kana munhu achinge atadzira muvakidzani wake akanzi apike mhiko, uye akauya akapika mhiko pamberi pearitari yenyu mutemberi ino, ipapo inzwai muri kudenga uye muwane zvamunoita. Tongai pakati pavaranda venyu, mupe mhosva kumutadzi nokuisa pamusoro wake iye zvaanenge aita. Mururamisire akarurama nokumupa zvakafanira kururama kwake. Kana vanhu venyu Israeri vachinge vakundwa navavengi vavo nokuti vakutadzirai uye vakadzokazve kwamuri vakapupura zita renyu vakanamata nokukumbirai kwamuri mutemberi ino, ipapo inzwai muri kudenga mugoregerera chivi chavanhu venyu Israeri uye mugovadzosera kunyika yamakapa madzibaba avo. kana denga richinge razarirwa mvura ikasanaya, nokuti vanhu venyu vakutadzirai pavanonamata vakatarisa kunzvimbo ino uye vakapupura zita renyu vakatendeuka kubva kuchivi chavo nokuti mavaranga, ipapo inzwai muri kudenga uye mugoregerera chivi chavaranda venyu, vanhu venyu Israeri. Vadzidzisei nzira yakanaka yavanofanira kurarama nayo uye naisai mvura panyika yamakapa vanhu venyu kuti ive nhaka yavo. Kana nzara kana denda zvikauya panyika, kana nyunje kana muhuvhe, mhashu kana ndongwe, kana muvengi wavo akavakomba mune ripi zvaro ramaguta avo, zvisinei kuti inyatwa ipi kana kuti idenda ripi rauya, uye kana munyengetero kana chikumbiro chaitwa naani zvake wavanhu venyu Israeri, mumwe nomumwe achaziva zvinomutambudza mumwoyo make akatambanudzira maoko ake kutemberi ino. Ipapo inzwai muri kudenga kwamunogara, regererai mugowana zvamunoita mugoitira mumwe nomumwe maererano nazvose zvaanoita, sezvo muchiziva mumwoyo wake, nokuti imi chete ndimi munoziva zviri mumwoyo momunhu wose, kuti vakutyei mazuva ose avanorarama panyika yamakapa madzibaba edu. Zvino kana ari mutorwa asiri wavanhu venyu Israeri, asi anouya achibva kunyika iri kure nokuda kwezita renyu, nokuti vanhu vachanzwa nezvezita renyu guru, ruoko rwenyu rune simba noruoko rwenyu rwamakatambanudza, paanouya akanyengetera akatarisa kutemberi ino, ipapo inzwai muri kudenga kwamunogara uye mugoita chinhu chipi nechipi chinokumbirwa kwamuri nomutorwa uyu, kuti marudzi ose enyika azive zita renyu uye agokutyai sezvinoitwa navanhu venyu Israeri, uye kuti vazive kuti imba ino yandavaka ine zita renyu. Kana vanhu venyu vakaenda kundorwa navavengi vavo kwose kwamunovatuma, uye pavanonyengetera kuna Jehovha vakatarisa kuguta ramakasarudza netemberi yandakavakira zita renyu, ipapo muri kudenga inzwai munyengetero wavo nechikumbiro chavo uye mugovabatsira pane zvavanorwira kana vakakutadzirai, nokuti hakuna munhu asingatadzi, imi mukavatsamwira mukavaisa mumaoko omuvengi uye akavaita nhapwa munyika yake kure kana pedyo. Uye kana vakapinduka pamwoyo munyika umo mavari nhapwa uye vakatendeuka nokudemba kwamuri munyika yavatapi vavo vakati, takaita zvakaipa zvisakarurama, uye kana vakadzokera kwamuri nomwoyo nomweya wavo wose munyika yavavengi vavo avo vakavatapa, vakanyengetera kwamuri vakatarisa kunyika yamakapa madzibaba avo, vakatarisa kuguta ramakasarudza netemberi yandavakira zita renyu, ipapo muri kudenga kwamunogara inzwai munyengetero wavo nechikumbiro chavo uye mugovabatsira pane zvavanorwira, muregerere vanhu venyu vakakutadzirai, muvaregerere pamhosva dzose dzavakapara kwamuri, mugoita kuti vakavatapa vavanzwire tsitsi, nokuti vanhu venyu nenhaka yenyu vamakabudisa kubva muIjipiti vira romoto. Meso enyu ngaaone chikumbiro chomuranda wenyu nechikumbiro chavanhu venyu Israeri, uye muteerere kwavari nguva dzose pavanochema kwamuri, nokuti makavasarudza pamarudzi ose enyika kuti vave nhaka yenyu, sezvamakataura nokumuranda wenyu Mozisi, imi Jehovha Mwari, pamakabudisa madzibaba edu kubva muIjipiti. Zvino Soromoni akati apedza munyengetero uyu wose nokukumbira uku kuna Jehovha, akasimuka achibva pamberi pearitari yaJehovha paakanga akapfugama namabvi ake maoko ake akatambanudzirwa kudenga. Akamira akaropafadza ungano yose yeIsraeri nenzwi guru akati, Jehovha ngaarumbidzwe iye akapa zororo kuvanhu vake Israeri sezvaakavimbisa chaizvozvo. Hapana kana shoko rimwe chete risina kuitika pazvivimbiso zvose zvakanaka zvaakapa nokumuranda wake Mozisi. Jehovha Mwari wedu ngaave nesu sezvaaiva namadzibaba edu. Ngaarege kuzotisiya kana kutirasa. Ngaaite kuti mwoyo yedu yose ive yake, kuti tifambe munzira dzake dzose tichichengeta mirayiro, mitemo nezvaakareva, izvo zvaakapa madzibaba edu. Zvino mashoko angu aya andanyengetera pamberi paJehovha ngaave pedyo naJehovha Mwari wedu masikati nousiku, kuti asimudzire zvinorwirwa nomuranda wake nezvinorwirwa navanhu vake Israeri, nezvinenge zvichidiwa zuva nezuva, kuti vanhu vose vapanyika vazive kuti Jehovha ndiMwari uye kuti hakuna mumwe. Asi mwoyo yenyu inofanira kuva yakapiwa zvachose kuna Jehovha Mwari wedu, kuti murarame nemitemo yake uye muteerere mirayiro yake sezvamuri kuita iye zvino. Zvino mambo navaIsraeri vose vakabayira zvibayiro pamberi paJehovha. Soromoni akabayira chibayiro chezvipiriso zvokuwadzana kuna Jehovha zviuru makumi maviri nezviviri zvemombe nezviuru zana namakumi maviri zvamakwai nembudzi. Saizvozvo mambo navaIsraeri vose vakakumikidza temberi yaJehovha. Musi iwoyo mambo akakumikidza chikamu chapakati chechivanze chaiva pamberi petemberi yaJehovha, uye ndipo paakabayira zvipiriso zvinopiswa, zvipiriso zvezviyo namafuta ezvipiriso zvokuwadzana nokuti aritari yendarira yaiva pamberi paJehovha yakanga yakanyanya kuita duku kuti ikwane zvipiriso zvinopiswa, zvipiriso zvezviyo namafuta ezvipiriso zvokuwadzana. Saka Soromoni akaita mutambo uyu panguva iyoyo neIsraeri yose pamwe chete naye, ungano huru kwazvo, vanhu vachibva kuRebho Hamati vachisvika kuwadhi yeIjipiti. Vakaupemberera pamberi paJehovha Mwari wedu kwamazuva manomwe, mamwe manomwe pamusoro, mazuva gumi namana pamwe chete. Pazuva rakatevera akaita kuti vanhu vaende, vanhu vakaropafadza mambo vakaenda kumisha yavo vane mufaro mumwoyo mavo nokuda kwezvinhu zvakanaka zvose Jehovha zvaakanga aitira muranda wake Dhavhidhi navanhu vake Israeri.
Madzimambo okutanga, chitsauko chepfumbamwe. Zvino Soromoni akati apedza kuvaka temberi yaJehovha nomuzinda wamambo nezvose zvaaida kuvaka, Jehovha akazviratidza kwaari kechipiri sezvaakazviratidza kwaari paGibheoni. Jehovha akati kwaari, ndanzwa munyengetero wako nechikumbiro chako chawaita pamberi pangu. Temberi iyi yawavaka ndaiita tsvene nokuisa zita rangu mairi nokusingaperi. Meso angu nomwoyo wangu zvichavamo nguva dzose. Zvino iwe kana ukafamba pamberi pangu nomwoyo wakanaka nokururama sezvakaitwa naDhavhidhi baba vako, uye ukaita zvose zvandinorayira uye ukatevera mitemo nemirayiro yangu, ndichasimbisa chigaro chako choushe pamusoro peIsraeri nokusingaperi sezvandakavimbisa Dhavhidhi baba vako pandakati, hapangatoshayikwi munhu anokutevera pachigaro choushe chaIsraeri. Asi kana mukarega kunditevera imi kana vana venyu uye mukarega kuchengeta mirayiro yangu nemitemo yangu yandakaisa pamberi penyu, asi mukaenda kundoshumira vamwe vamwari uye mukavanamata, ipapo ndichaparadza Israeri panyika yandakavapa ndigofuratira temberi iyi yandakaita tsvene nokuda kwezita rangu. Ipapo Israeri ichazova chirevo nechiseko pakati pamarudzi ose avanhu. Kunyange zvazvo temberi iyi ichishamisa kwazvo, iye zvino avo vachazopfuura napairi vachazoshamiswa vagoshora vachiti, Jehovha aitirei chinhu chakadai kunyika iyi nokutemberi iyi? Vanhu vachapindura vachiti, nokuti vakasiya Jehovha Mwari wavo akabudisa madzibaba avo muIjipiti, uye vakanamatira vamwe vamwari vachivanamata nokuvashandira, ndokusaka Jehovha akauyisa dambudziko guru rakadai pavari. Makore makumi maviri akati apera panguva yakavakwa dzimba idzi mbiri naSoromoni, temberi yaJehovha nomuzinda wamambo, mambo Soromoni akapa Hiramu mambo weTire maguta makumi maviri muGarirea, nokuti Hiramu akanga amupa misidhari, misipuresi negoridhe zvose zvaaida. Asi Hiramu paakabva kuTire akaenda kundoona maguta aya aakanga apiwa naSoromoni, haana kufadzwa nawo. Akabvunza akati, maguta erudzii aya awandipa hama yangu? Naizvozvo akaatumidza zita rokuti Nyika yeKabhuru, rinova ndiro zita rawo nanhasi. Zvino Hiramu akanga atumira mambo matarenda 120 egoridhe. Heino nhoroondo yechibharo chakashandiswa namambo Soromoni pakuvaka temberi yaJehovha muzinda wake: Miro, rusvingo rweJerusarema, neHazori, Megidho neGezeri. Faro mambo weIjipiti akanga arwisa uye akatora Gezeri, akanga aripisa nomoto, akauraya vaKenani vaigara mariri, akaripa kumwanasikana wake mukadzi waSoromoni sechipo pakuwanikwa kwake. Uye Soromoni akavaka Gezeri patsva, akavaka Bheti Horoni yezasi, Bhaarati neTadhimori murenje munyika imomo, pamwe chete namaguta ake ose amatura namaguta engoro dzake namabhiza ake, zvose zvaakada kuvaka muJerusarema, muRebhanoni nomunyika yose yaaitonga. Vanhu vose vakanga vasara pavaAmori, vaHiti, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi, vanhu ava vakanga vasiri vaIsraeri, vana vavo vakanga vasara munyika vasina kugona kuparadzwa zvachose navaIsraeri, ivava Soromoni akavaunganidza kuti vashande savaranda vake sezvazviri kusvikira nhasi. Asi Soromoni haana kuita varanda pakati pavaIsraeri. Ndivo vaiva mauto ake, makurukota ake ehurumende, machinda ake, vatungamiri vake vamauto, varayiri vezvengoro navachairi vengoro. Ndivozve vaiva machinda makuru aiona nezvamabasa aiitwa naSoromoni, vatariri 550 vaitungamirira vanhu vaiita basa. Mushure mokunge mwanasikana waFaro abva kuguta raDhavhidhi akauya kumuzinda wake waakanga avakirwa naSoromoni, Soromoni akavaka Miro. Katatu pagore Soromoni akabayira zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa paaritari yaakanga avakira Jehovha, akapisa zvinonhuhwira pamwe chete nazvo pamberi paJehovha. Saizvozvo akapedza nezvetemberi. Mambo Soromoni akavakawo zvikepe paEzioni Geberi iri pedyo neEroti muEdhomu, pamahombekombe eGungwa Dzvuku. Uye Hiramu akatuma varanda vake, vafambisi vezvikepe vaiziva gungwa, kuti vazoshandisa zvikepe pamwe chete navaranda vaSoromoni. Vakaenda kuOfiri vakandodzokako namazana mana namakumi maviri amatarenda egoridhe ayo avakandopa Mambo Soromoni.
Madzimambo Okutanga, chitsauko chegumi. Zvino mambokadzi weShebha akati anzwa nezvomukurumbira waSoromoni noukama hwake nezita raJehovha, akauya kuzomuedza nemibvunzo yakaoma. Akasvika paJerusarema navanhu vakawanda nengamera dzakanga dzakatakura zvinonhuhwira, goridhe rakawanda kwazvo namatombo anokosha. Akauya kuna Soromoni akataura naye pamusoro pezvose zvaiva mupfungwa dzake. Soromoni akapindura mibvunzo yake yose. Hapana chakanga chakanyanya kuomera mambo kuti amutsanangurire. Mambokadzi weShebha akati aona uchenjeri hwose hwaSoromoni nomuzinda waakanga avaka, zvokudya zvaiva patafura yake, urongwa hwokugara kwamachinda ake, varanda vake vaimushandira nezvipfeko zvavo, vadiri vake nezvipiriso zvinopiswa zvaaiita patemberi yaJehovha, akapererwa. Akati kuna mambo, "Zvose zvandakanzwa munyika mangu pamusoro pamabasa enyu nouchenjeri hwenyu zvaiva zvechokwadi, asi handina kutenda zvinhu izvi kusvikira ndauya ndikazviona nameso angu chaizvo. Zvechokwadi zvandakaudzwa hazvisviki pahafu yezviripo muuchenjeri nomuupfumi mapfuura zvose zvandakanzwa. Vanhu venyu vanofanira kuva vanofara sei, machinda enyu anofara sei, ivo vanomira pamberi penyu nguva dzose nokunzwa uchenjeri hwenyu. Jehovha Mwari wenyu ngaarumbidzwe, iye akafadzwa nemi akakuisai pachigaro choushe chaIsraeri. Jehovha akada Israeri nokusingaperi, nokuda kwaizvozvo akuitai mambo kuti muchengetedze kururamisa noutsvene." Akapa mambo matarenda zana namakumi maviri egoridhe zvinonhuhwira kwazvo namatombo anokosha. Hapana mumwe akazouya nezvinonhuhwira zvakawanda sezvakauyiwa nazvo namambokadzi weShebha kuna mambo Soromoni. Zvikepe zvaHiramu zvakauya negoridhe kubva kuOfiri, uyewo zvakauya nemiti yemuarumugi namatombo anokosha kubva ikoko. Mambo akashandisa miarumugi iyi kuita mbiru dzetemberi yaJehovha nedzomuzinda wamambo, uye kugadzira mbira nemitengeranwa zvaishandiswa navaimbi. Miti yemiarumugi yakawanda kudai haina kuzombouyiswa munyika zvakare kana kuonekwa zvakare kubvira musi iwoyo. Mambo Soromoni akapa mambokadzi weShebha zvaaida nezvaakakumbira pamusoro pezvaakamupa zvaibva papfuma yake youmambo. Ipapo akabva asimuka navaranda vake akadzokera kunyika yake. Uremu hwegoridhe raitambirwa naSoromoni gore negore hwaisvika matarenda mazana matanhatu namakumi matanhatu namatanhatu, pasingaverengerwi mari yomutero yairipiswa vatengesi vakuru navatengesi vadiki namadzimambo ose eArabhia navabati venyika. Mambo Soromoni akaita mazana maviri enhoo huru dzegoridhe rakarohwa nenyundo. Nhoo imwe neimwe yaiva yakagadzirwa namazana matanhatu amashekeri egoridhe. Akaitawo mazana matatu enhoo diki dzegoridhe rakarohwa nenyundo. Nhoo imwe neimwe yakagadzirwa nemamina matatu egoridhe. Mambo akadziisa mumuzinda wesango reRebhanoni. Mambo akaitawo chigaro chikuru choushe chenyanga dzenzou akachifukidza negoridhe rakanakisisa. Chigaro ichi chaiva namatanhiko matanhatu, uye musoro wechigaro wakanga uri wedenderedzwa shure kwacho. Kumativi maviri echigaro kwaiva nezvitsigiro zvamaoko zviviri, uye shumba mbiri dzakanga dzakamira pamativi ezvitsigiro zviviri izvi. Shumba gumi nembiri dzakanga dzakamira pamatanhiko matanhatu, imwe chete imwe chete kwaiperera danhiko rimwe nerimwe. Hakuna zvakadai zvakanga zvamboitirwa humwe umambo. Midziyo yose yamambo Soromoni yokunwira yaive yegoridhe rakanakisisa. Hapana chakanga chakagadzirwa nesirivha, nokuti sirivha yakanga isingakoshi zvikuru mumazuva aSoromoni. Mambo aiva nechitsama chezvikepe zvetashishi pagungwa, izvo zvaiva pamwe chete nezvikepe zvaHiramu. Zvikepe zvetashishi izvi zvaiuya kamwe chete mumakore matatu zviine goridhe, sirivha, nyanga dzenzou, mapikoko namakudo. Mambo Soromoni aikunda mamwe madzimambo ose panyika paupfumi napauchenjeri. Nyika yose yakada kuzosangana naSoromoni kuti inzwe uchenjeri hwakanga waiswa mumwoyo make naMwari. Gore negore munhu wose aiuya nechipo, zvinhu zvakagadzirwa nesirivha nezvegoridhe, mbatya, zvombo nezvinonhuhwira, namabhiza namanyurusi. Soromoni akaunganidza ngoro namabhiza. Akanga ane ngoro dzinokwana chiuru namazana mana namabhiza anokwana zviuru gumi nezviviri zvaaichengeta kumaguta engoro nomuJerusarema maaivawo. Mambo akaita kuti sirivha iwanikwe pose pose samatombo muJerusarema, uye misidhari yakawanda kunge mionde yomuzasi mamakomo. Mabhiza aSoromoni aitengwa kuIjipiti nokukuwe, vatengesi vamambo vainoatengera kukuwe.
Vakatenga imwe ngoro kuIjipiti namashekeri esirivha mazana matanhatu, rimwe bhiza rikaita zana namakumi mashanu. Vaitengeserawo kumadzimambo avaHiti navaAramu.
Madzimambo okutanga, chitsauko chegumi neimwe. Zvisinei, Mambo Soromoni akada vakadzi vazhinji vamamwe marudzi, pamwe chete nomwanasikana waFaro wechiMoabhu, vechiAmoni, vechiEdhomu, vechiSidhoni nevechiHiti. Vaiva vamarudzi ayo akanga anzi naJehovha kuna vaIsraeri, "Musaroorerane navo nokuti vachapindura mwoyo yenyu ikatevera vamwari vavo." Zvakadaro Soromoni akanamatira kwavari murudo. Aiva navakadzi mazana manomwe, vanasikana vamadzimambo navamwe varongo mazana matatu. Vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake. Zvino Soromoni akati akwegura, vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake akatevera vamwe vamwari, uye mwoyo wake wakanga usina kuzvipira zvizere kuna Jehovha Mwari wake, sezvakanga zvakaita mwoyo waDhavhidhi baba vake. Akatevera Ashitoreti mwarikadzi wavaSidhoni naMoreki mwari anonyangadza wavaAmoni. Saka Soromoni akaita zvakaipa pamberi paJehovha. Haana kutevera Jehovha zvizere sezvakanga zvaitwa naDhavhidhi baba vake. Pagomo riri kumabvazuva kweJerusarema, Soromoni akavakira Kemoshi mwari anonyangadza wavaMoabhu nzvimbo yakakwirira. Akavakirawo Moreki mwari anonyangadza wavaAmoni. Akaitira vakadzi vake vose vaibva kuna mamwe marudzi zvimwe chetezvo, ivo vaipisa zvinonhuhwira nokubayira zvibayiro kuna vamwari vavo. Jehovha akatsamwira Soromoni nokuti mwoyo wake wakanga watsauka kubva kuna Jehovha Mwari waIsraeri, uyo akanga azviratidza kwaari kaviri. Kunyange akanga adzivisa Soromoni kutevera vamwe vamwari, Soromoni haana kuchengeta murayiro waJehovha. Saka Jehovha akati kuna Soromoni, "Sezvo aya ari iwo mafungiro ako uye usina kuchengeta sungano yangu nemitemo yangu yandakakurayira, zvirokwazvo ndichabvarura umambo uhu ndichihubvisa kwauri ndigohupa kuno mumwe wavaranda vako. Zvisinei, nokuda kwaDhavhidhi baba vako handisi kuzozviita uchiri mupenyu, ndichahubvisa kubva muruoko rwomwanakomana wako. Zvakadaro hazvo, handizobvisi umambo hwose kubva kwaari, asi ndichamupa rudzi rumwe chete nokuda kwaDhavhidhi muranda wangu uye nokuda kweJerusarema randakasarudza." Ipapo Jehovha akamutsa Hadhadhi muEdhomu weimba youmambo yeEdhomu kuti arwise Soromoni. Dhavhidhi panguva yaakanga achirwa neEdhomu, Joabhu mutungamiri wehondo, uyo akanga aenda kundoviga vakanga vafa, akauraya varume vose muEdhomu. Joabhu navaIsraeri vose vakagarako kwemwedzi mitanhatu kusvikira vauraya varume vose muEdhomu. Asi Hadhadhi, uyo akanga achiri mukomana, akatizira kuIjipiti namamwe machinda echiEdhomu aimboshandira baba vake. Vakasimuka vachibva kuMidhiani vakaenda kuParani. Ipapo vakatora vamwe varume vokuParani vakaenda pamwe chete kuIjipiti kuna mambo Faro weIjipiti, uyo akapa Hadhadhi imba nomunda akamupawo zvokudya. Faro akafadzwa naHadhadhi zvokuti akamupa muramu wake mununʼuna wavahosi vake Tapenesi kuti ave mukadzi wake. Mununʼuna waTapenesi uyu akamuberekera mwanakomana anonzi Genubhati, akakurira mumuzinda wamambo. Imomo Genubhati akagara pamwe chete navana vaFaro ari muIjipiti. Hadhadhi akanzwa kuti Dhavhidhi akanga azorora namadzibaba ake uye kuti Joabhu mutungamiri wehondo akanga afawo. Ipapo Hadhadhi akati kuna Faro, "Chindiregai ndiende hangu ndidzokere kunyika yangu." Faro akamubvunza akati, "Washayeiko kuno zvooda kudzokera kunyika yako?" Hadhadhi akapindura akati, "Hapana, asi regai ndiende zvangu." Mwari akamutsira Soromoni mumwe muvengi, Rezoni mwanakomana waEriadha, akanga atiza kubva kuna tenzi wake Hadhadhezeri mambo weZobha. Akazviunganidzira varume akabva ava mutungamiri wechikwata chavapanduki panguva yakaparadzwa mauto okuZobha naDhavhidhi. Vapanduki ava vakaenda kuDhamasiko kwavakagara uye vakatonga. Rezoni akava muvengi weIsraeri kwoupenyu hwaSoromoni hwose. Akapamhidzira padambudziko raikonzerwa naHadhadhi. Rezoni akatonga muAramu uye akanga achivenga Israeri. Jerobhoamu mwanakomana waNebhati akapandukirawo mambo. Aiva mumwe wamachinda aSoromoni ari worudzi rwaEfuremu wokuZaredha, uye mai vake vainzi Zeruya vari chirikadzi. Heino nhoroondo yokupandukira mambo kwaakaita. Soromoni akavaka Miro akagadzira pakanga paputsika murusvingo rweguta rababa vake Dhavhidhi. Zvino Jerobhoamu aiva murume wesimba noumhare, uye Soromoni akaona kuti jaya iri raishanda kwazvo, akabva amuita mutariri wavashandi vose veimba yaJosefa. Zvino panguva iyoyo Jerobhoamu akati achibva muJerusarema, Ahija muprofita wokuShiro akasangana naye panzira, akapfeka jasi idzva nomucheka
Vaviri ava vaiva voga kusango. Ipapo Ahija akatora jasi idzva romucheka raakanga akapfeka akaribvarura-bvarura kuita zvipenga gumi nezviviri. Ipapo akati kuna Jerobhoamu, “Zvitorere zvipenga gumi, nokuti zvanzi naJehovha, Mwari waIsraeri, ‘Tarira, ndichabvarura umambo kubva muruoko rwaSoromoni ndigokupa marudzi gumi, asi nokuda kwomuranda wangu Dhavhidhi neguta reJerusarema randakasarudza kubva pamarudzi ose aIsraeri, achava norudzi rumwe chete. Ndichaita izvi nokuti vakandirasa vakanamata Ashitoreti, mwarikadzi wavaSidhoni, Kemoshi, mwari wavaMoabhu, naMoreki, mwari wavaAmoni, uye havana kufamba munzira dzangu kana kuita zvakarurama pamberi pangu kana kuchengeta mitemo yangu nemirayiro yangu sezvakaitwa naDhavhidhi baba vaSoromoni. Asi handizobvisi umambo hwose kubva muruoko rwaSoromoni. Ndamuita mutongi mazuva ose oupenyu hwake nokuda kwaDhavhidhi muranda wangu, wandakasarudza akachengeta mirayiro yangu nemitemo yangu. Ndichatora umambo kubva mumaoko omwanakomana wake ndigokupa marudzi gumi. Ndichapa mwanakomana wake rudzi rumwe chete kuitira kuti Dhavhidhi muranda wangu arambe ane mwenje nguva dzose pamberi pangu muJerusarema, guta randakasarudza kuisa zita rangu. Zvisinei, kana uri iwe, ndichakutora uye uchatonga pamusoro pezvose zvinodiwa nomwoyo wako. Uchava mambo weIsraeri. Kana ukaita chipi nechipi chandicharayira uye ukafamba munzira dzangu ukaita zvakarurama pamberi pangu uye ukachengeta mitemo nemirayiro yangu sezvakaita Dhavhidhi muranda wangu, ndichava newe. Ndichakuvakira imba seyandakavakira Dhavhidhi uye ndichakupa Israeri. Ndichatambudza vana vaDhavhidhi nokuda kwenyaya iyi, asi kwete nokusingaperi.” Soromoni akaedza kuuraya Jerobhoamu, asi Jerobhoamu akatizira kuIjipiti kuna mambo Shishaki, akagarako kusvikira Soromoni afa. Zvino mamwe mabasa aSoromoni nezvose zvaakaita nouchenjeri hwake hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzaSoromoni? Soromoni akatonga Israeri yose muJerusarema kwamakore makumi mana. Ipapo akazorora namadzibaba ake akavigwa muguta raDhavhidhi baba vake. Ipapo Rehobhoamu mwanakomana wake akamutevera paumambo.
Madzimambo okutanga, chitsauko chegumi nembiri. Rehobhoamu akaenda kuShekemu nokuti vaIsraeri vose vakanga vaendako kundomiita mambo. Zvino Jerobhoamu mwanakomana waNebhati akati azvinzwa akanga achiri kuIjipiti kwaakanga aenda akatiza mambo Soromoni akadzoka kubva kuIjipiti, vakatuma nhume kundodana Jerobhoamu iye neungano yose yeIsraeri. Vakaenda kuna Rehobhoamu vakati kwaari, “Baba venyu vakaisa joko rinorema pamusoro pedu, asi zvino chitirerutsirai basa rakaoma iri nomutoro unorema uyu wavakaisa pamusoro pedu isu tigokushandirai.” Rehobhoamu akapindura akati, “Chimboendai kwamazuva matatu mugodzoka kwandiri.” Saka vanhu vakaenda. Ipapo mambo Rehobhoamu akabvunza vakuru vakambenge vachishandira baba vake Soromoni vachiri vapenyu akati, “Mungandipa zano ripiko randingapindura naro vanhu ava?” Vakapindura vakati, “Kana nhasi mukava muranda wavanhu ava mukavashandira nokuvapa mhinduro inofadza, vachazova varanda venyu nguva dzose.” Asi Rehobhoamu akaramba zano raakanga apiwa navakuru akandobvunza majaya ezera rake aakanga akura nawo, avo vakanga vava kumushandira. Akavabvunza akati, “Mungandipa zano ripiko? Tingavapindure seiko vanhu ava vanoti kwandiri, ‘Tireurutsirei joko rakaiswa pamusoro pedu nababa venyu?’” Majaya aakanga akura nawo akapindura akati, “Udzai vanhu ava vati kwamuri, ‘Baba venyu vakaisa joko rinorema pamusoro pedu, asi imi chitirerutsirai joko redu.’”
“Munwe wangu muduku, mukovhu kupfuura chiuno chababa vangu. Baba vangu vakaisa joko rinorema pamusoro penyu, ini ndichaita kuti rireme kupfuura zvariri. Baba vangu vakakurovai nezvamboko, ini ndichakurovai nezvinyavada.” Mushure mamazuva matatu, Jerobhoamu navanhu vose vakadzoka kuna Rehobhoamu, sezvo mambo akanga ati, “Mudzoke kwandiri mumazuva matatu.” Mambo akapindura vanhu nehasha akarasa zano raakanga apiwa navakuru akatevera zano ramajaya akati, “Baba vangu vakaita kuti mutoro wenyu ureme kwazvo, ini ndichaita kuti ureme kupfuura ipapo. Baba vangu vakakurovai nezvamboko, ini ndichakurovai nezvinyavada.” Naizvozvo mambo haana kuteerera vanhu, nokuti zvakaitika izvi zvakanga zvabva kuna Jehovha, kuti shoko raJehovha raakanga ataura kuna Jerobhoamu mwanakomana waNebhati kubudikidza naAhija muShiro rizadziswe. Zvino vaIsraeri vose pavakaona kuti mambo akanga aramba kuvateerera, vakapindura mambo vakati, “Tino mugove weiko muna Dhavhidhi? Nhaka yedu ndeipiko mumwanakomana waJese?
kumatende enyu, imi vaIsraeri. Iwe Dhavhidhi, chizvichengetera imba yako.” Saka vaIsraeri vakaenda kumisha yavo, asi vaIsraeri vaigara mumaguta eJudha. Rehobhoamu akaramba achivatonga. Mambo Rehobhoamu akatuma Adhoniramu, aiva mutariri wezvechibharo, asi vaIsraeri vose vakamutaka namabwe akafa. Zvisinei, Mambo Rehobhoamu akakwanisa kupinda mungoro yake akatizira kuJerusarema. Saka Israeri yakapandukira imba yaDhavhidhi kusvikira nhasi. VaIsraeri vose pavakanzwa kuti Rehobhoamu akanga adzoka, vakatuma nhume kuti auye kwakanga kwakaungana vanhu, vakabva vamuita mambo weIsraeri yose. Rudzi rwaJudha chete ndirwo rwakaramba ruchishandira imba yaDhavhidhi. Rehobhoamu paakasvika muJerusarema, akaunganidza imba yose yaJudha norudzi rwaBhenjamini, varume vehondo vaikwana zviuru zana namakumi masere, kuti varwe neimba yaIsraeri kuti vadzosere umambo kuna Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni. Asi shoko raMwari rakasvika kuna Shemaya munhu waMwari richiti, “Uti kuna Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni mambo weJudha nokuimba yose yaJudha neyaBhenjamini nokuvamwe vanhu vose, zvanzi naJehovha: Musakwidza kumusoro kundorwa nehama dzenyu vaIsraeri. Endai kumisha yenyu mumwe nomumwe wenyu, nokuti ndini ndaita izvi.” Naizvozvo vakateerera shoko raJehovha vakaenda kumisha yavo zvakare sezvakanga zvarayirwa naJehovha. Ipapo Jerobhoamu akavaka Shekemu munyika yamakomo yaEfuremu akagarako. Achibvako akaenda akandovaka Penueri. Jerobhoamu akafunga akati, “Zvino umambo huchagona kudzokera kuimba yaDhavhidhi kana vanhu ava vakakwidza kumusoro kundobayira zvibayiro kutemberi yaJehovha muJerusarema, vachazozvipira zvakare kuna ishe wavo Rehobhoamu. Vachandiuraya vagodzokera kuna mambo Rehobhoamu.” Mushure mokubvunza vamwe, mambo akaumba zvimhuru zvegoridhe zviviri akati kuvanhu, “Zviri kukuremerai kukwidza kumusoro kuJerusarema. VaIsraeri ava ndivo vamwari venyu vakakubudisai kubva muIjipiti.” Akaisa imwe paBheteri neimwe paDhani. Zvino chinhu ichi chakava chivi, vanhu vaifamba zvokutosvika kuDhani kundonamata chaiva ikoko. Jerobhoamu akavaka dzimba panzvimbo dzakakwirira. Akatora vanhu vose vose akavaita vaprista, kunyange vaisava vaRevhi. Akatangisa mutambo wezuva regumi namashanu romwedzi worusere, wakafanana nomutambo wokuJudha. Akabayira zvibayiro paaritari. Izvi akazviita muBheteri, akabayira kumhuru dzaakanga agadzira, uye paBheteri akagadzawo vaprista panzvimbo dzakakwirira dzaakanga aita. Nomusi wegumi neshanu womwedzi worusere, mwedzi waakanga angosarudzawo, akabayira zvibayiro paaritari yaakanga avaka paBheteri. Saizvozvo akatangisa mutambo wavaIsraeri akaenda kuaritari kundopisa zvinonhuhwira.
Madzimambo okutanga, chitsauko chegumi netatu. Nokuda kweshoko raJehovha, munhu waMwari akabva kuJudha akauya kuBheteri, Jerobhoamu paakanga akamira pedyo nearitari ava kupisira zvinonhuhwira. Akadanidzira kuaritari akati, “Iwe aritari, aritari! Zvanzi naJehovha, mwanakomana anonzi Josia achaberekwa muimba yaDhavhidhi. Vaprista vamatunhu akakwirira vari kupisira zvinonhuhwira pano zvino achavabayira pamusoro pako, uye mapfupa avanhu achapiswa pamusoro pako.” Musi mumwe chete iwoyo, munhu waMwari akapa chiratidzo akati, “Ichi ndicho chiratidzo chataurwa naJehovha: Aritari ichatsemuka, uye madota ari pamusoro payo acharasirwa pasi.” Zvino mambo Jerobhoamu paakanzwa zvakanga zvadanidzirwa nomunhu waMwari kuaritari paBheteri, akatambanudza ruoko rwake ruchibva kuaritari akati, “Mubatei!” Asi ruoko rwaakatambanudza kumurume uyu rwakaoma zvokuti akatadza kurudzosa zvakare. Aritariwo yakatsemuka uye madota ayo akarasikira pasi, zvichienderana nechiratidzo chakanga chapiwa nomunhu waMwari nokuda kweshoko raJehovha. Ipapo mambo akati kumunhu waMwari, “Ndinamatirewo kuna Jehovha Mwari wako uchindinamatira kuti ruoko rwangu ruporeswe?” Naizvozvo munhu waMwari akamunamatira kuna Jehovha, ruoko rwamambo rukaporeswa rukaita sezvarwakanga rwakaita pakutanga. Mambo akati kumunhu waMwari, “Handei kumba kwangu undowana zvaungadya, uye ndichakupa chipo.” Asi munhu waMwari akapindura mambo akati, “Kunyange maindipa hafu yezvose zvamunazvo, handaimboenda nemi, uye handaimbodya chingwa kana kunwa mvura kuno, nokuti ndakarayirwa neshoko raJehovha kuti haufaniri kudya chingwa kana kunwa mvura kana kudzoka nenzira yawabva nayo.” Saka akaenda neimwe nzira, haana kudzokera nenzira yaakanga auya nayo kuBheteri. Zvino paiva nomumwe muprofita akanga ava harahwa aigara muBheteri. Vana vake vakauya vakamuudza zvose zvakanga zvaitwa nomunhu waMwari musi iwoyo muBheteri. Vakaudzawo baba vavo
zvaakanga ataura kuna mambo. Baba vavo vakabvunza kuti aende nenzira ipiko. Zvino vana vake vakamuratidza nzira yakanga yaendwa nayo nomunhu waMwari aibva kuJudha. Saka akati kuvana vake, “Ndisungirei chigaro pambongoro.” Zvino vakati vamusungirira chigaro pambongoro, akaitasva. Akatevera munhu waMwari akamuwana agere pasi pomuti womuouki. Akamubvunza akati, “Ndiwe here munhu waMwari akabva kuJudha?” Akapindura akati, “Ndini.” Ipapo muprofita akati kwaari, “Handei kumba kwangu undodya.” Munhu waMwari akati, “Handigoni kudzoka nemi, zvakare handigoni kudya chingwa kana kunwa mvura nemi panzvimbo ino. Ndakaudzwa neshoko raJehovha kuti haufaniri kudya chingwa kana kunwa mvura ikoko kana kudzoka nenzira yaunenge wauya nayo.” Muprofita akanga ava harahwa akapindura akati, “Neniwo ndiri muprofita sezvawakaita. Zvino mutumwa ati kwandiri neshoko raJehovha, dzoka naye kumba kwako kuitira kuti adye chingwa uye anwe mvura.” Asi akanga achimunyepera. Saka munhu waMwari akadzokera naye akandodya uye akanwa mumba make. Zvavakanga vachakagara patafura, shoko raJehovha rakauya kumuprofita akanga ava harahwa uyo akanga amudzosa. Akadanidzira kumunhu waMwari akanga abva kuJudha akati, “Zvanzi naJehovha, hauna kuteerera shoko raJehovha uye hauna kuchengeta murayiro wawakapiwa naJehovha Mwari wako. Wadzoka ukadya chingwa uye ukanwa mvura munzvimbo yaakakuudza kuti usadya kana kunwa. Naizvozvo mutumbi wako hausi kuzovigwa muguva ramadzibaba ako.” Munhu waMwari paakapedza kudya nokunwa, muprofita akanga amudzosa akamusungirira chigaro pambongoro. Akati ava munzira, shumba yakasangana naye panzira ikamuuraya, mutumbi wake ukakandwa munzira, mbongoro neshumba zvikamira pauri. Vamwe vanhu vaipfuura nepo vakaona mutumbi uyu wakakandwa panzira, shumba yakamira parutivi pomutumbi. Vakaenda vakandozvitaura muguta maigara muprofita uyu akanga ava harahwa. Muprofita akanga amudzosa parwendo rwake paakazvinzwa akati, “Ndiye munhu waMwari asina kuteerera shoko raJehovha. Jehovha amupa kushumba iyo yamubvambura nokumuuraya sokumuyambira kwakanga kwaita shoko raJehovha.” Muprofita akati kuvanakomana vake, “Ndisungirirei chigaro pambongoro.” Ivo vakaita saizvozvo. Ipapo akaenda akandoona mutumbi wakakandwa panzira, mbongoro neshumba zvakamira parutivi pawo. Shumba yakanga isina kudya mutumbi kana kubvambura mbongoro. Saka muprofita akasimudza mutumbi womunhu waMwari akawisa pamusoro pembongoro akadzoka nayo kuguta rake kuti andomuchema uye amuvige. Akaisa mutumbi wake muguva rake, vakamuchema vakati, “Yowee, hama yangu.” Mushure mokumuviga, akati kuvanakomana vake, “Kana ndafa, mundivige muguva mataviga munhu waMwari. Muise mapfupa angu parutivi peake, nokuti zvaakataura neshoko raJehovha pamusoro pearitari iri muBheteri napamusoro pedzimba dzose dziri panzvimbo dzakakwirira mumakuta eSamaria zvichaitika saizvozvo.” Kunyange shure kwaizvozvi, Jerobhoamu haana kupinduka pamaitiro ake akaipa, asi akasarudzazve vaprista venzvimbo dzakakwirira kubva kuvanhu vakangosiyana-siyana. Munhu wose wose aida kuva muprista aigadzwa kuti ashande panzvimbo dzakakwirira. Ichi ndicho chivi cheimba yaJerobhoamu chakaita kuti iye uye iparare pamusoro penyika.
Madzimambo okutanga, chitsauko chegumi neina. Panguva iyoyo Abhija mwanakomana waJerobhoamu akarwara. Jerobhoamu akati kumukadzi wake, “Enda undozvivanza kuti urege kuzivikanwa kuti ndiwe mukadzi waJerobhoamu. Ipapo ugoenda kuShiro. Ahija muprofita ariko ikoko uye akandiudza kuti ndichava mambo wavanhu ava. Tora zvingwa gumi, makeke negaba rouchi ugoenda nazvo kwaari. Achakuudza zvichaitika kumukomana.” Naizvozvo mukadzi waJerobhoamu akaita sezvaakataura akaenda kumba kwaAhija muShiro. Zvino Ahija akanga asisaoni, meso ake akanga asisaoni nokuti akanga akwegura. Asi Jehovha akaudza Ahija kuti mukadzi waJerobhoamu ari kuuya kuzokubvunza nezvomwanakomana wake nokuti ari kurwara. Zvino iwe uchamupa mhinduro yokuti neyokuti paachasvika achazviita somumwe munhu. Zvino Ahija paakanzwa mutsindo wetsoka dzake pamusuo akati, “Pinda, mukadzi waJerobhoamu. Sei uchizviita somumwe munhu? Ndatumwa kwauri namashoko asina kunaka. Enda undoudza Jerobhoamu kuti izvi ndizvo zvinotaura Jehovha, Mwari waIsraeri. Ndakakusimudza kubva pakati pavanhu ndikakuita mutungamiri wavanhu vangu Israeri. Ndakabvarura umambo kubva muimba yaDhavhidhi ndikahupa kwauri, asi hauna kuva somuranda wangu Dhavhidhi, akachengeta mirayiro yangu uye akanditevera nomwoyo wake wose. Akaita zvakanaka chete pamberi pangu. Iwe wakaita zvakaipa kupfuura vose vakararama iwe usati wavapo. Wakazviitira vamwe vamwari zviumbwa zvakaitwa nesimbi. Waita kuti nditsamwe uye ukandirasira shure kwako.
Nokuda kwezvinhu izvi ndichauyisa dambudziko paimba yaJerobhoamu. Ndichauraya varume vose vaJerobhoamu, nhapwa neakasununguka. Ndichapisa imba yaJerobhoamu sezvinoita munhu anopisa ndove, kusvikira pasisina chinhu. Imbwa dzichadya vose vachafira muguta, uye shiri dzedenga dzichadya avo vachafira kusango. Jehovha ataura. Kana uriwe, dzokera kumba. Panotsika tsoka yako muguta rako, mwanakomana achafa. Israeri yose ichamuchema igomuviga. Ndiye oga waJerobhoamu achavigwa, nokuti ndiye oga mumba maJerobhoamu aonekwa naJehovha, Mwari waIsraeri, kuti ane chakanaka maari. Jehovha achazvimutsira mambo waIsraeri, achaparadza mhuri yaJerobhoamu. Nhasi ndiro zuva racho. Hongu, kana iye zvino, zvino Jehovha acharova Israeri zvokuti ichaita setsanga iri kuzungunutswa mumvura. Achadzura Israeri kubva munyika yakanaka iyi yaakapa kumadzitateguru avo, agovaparadzira mhiri kworwizi, nokuti vakaita kuti Jehovha atsamwe nehasha pavakaitira Ashera mapango. Acharamwa Israeri nokuda kwezvivi zvakaitwa naJerobhoamu nezvaakaita kuti Israeri iite. Ipapo mukadzi waJerobhoamu akasimuka akaenda akasvika kutiza. Achingoti tsikei pachikumbadziro cheimba, mwanakomana wake akabva afa. Vakamuviga, uye Israeri yose yakamuchema sezvazvakanga zvarehwa naJehovha kubudikidza nomuranda wake muprofita Ahija. Zvimwe zvakaitika panguva yokutonga kwaJerobhoamu, hondo dzake namatongero ake, zvakanyorwa mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eIsraeri. Akatonga kwamakore makumi maviri namaviri, akazorora namadzibaba ake. Nadhabhi mwanakomana wake akamutevera paumambo. Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni akanga ari mambo munyika yeJudha. Akanga ana makore makumi mana nerimwe chete paakava mambo, uye akatonga kwamakore gumi namanomwe muJerusarema, guta rakanga rasarudzwa naJehovha kubva pamarudzi ose aIsraeri kuti aise zita rake mariri. Zita ramai vake raiva Naama, vaiva muAmoni. VaJudha vakaita zvakaipa pamberi paJehovha, vakamutsa godo rake kupfuura zvakaitwa namadzibaba avo nezvivi zvavakaita. Vakazvivakirawo nzvimbo dzakakwirira, matombo anoera namapango aAshera pazvikomo zvose zvakakwirira napasi pemiti yose mikuru. Kwaivawo navarume vaizvita vakadzi vavamwe varume munyika. Vanhu vakaita zvose zvinonyangadza zvaiitwa nendudzi idzo dzakanga dzadzingwa naJehovha pamberi pavaIsraeri. Mugore rechishanu ramambo Rehobhoamu, Shishaki mambo weIjipiti akarwisa Jerusarema. Akatora pfuma yose yetemberi yaJehovha nepfuma yose yomuzinda wamambo. Akatora zvinhu zvose kusanganisira nenhoo dzose dzegoridhe dzakanga dzagadzirwa naSoromoni. Naizvozvo mambo Rehobhoamu akagadzira nhoo dzendarira kuti dzitore nzvimbo yadzo, uye akadzipa kuvatungamiri vavarindi vaichengeta suo romuzinda wamambo. Nguva dzose paipinda mambo kutemberi yaJehovha, varindi vaitakura nhoo mushure mezvo vachizodzidzosera kuimba yavarindi. Zvino mamwe mabasa okutonga kwaRehobhoamu nezvose zvaakaita hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eJudha? Rehobhoamu naJerobhoamu vaingogara vachirwisana. Rehobhoamu akazorora namadzibaba ake uye akavigwa pavakanga vakavigwa muguta raDhavhidhi. Zita ramai vake raiva Naama, vaiva muAmoni. Abhija mwanakomana wake akamutevera paumambo.
Madzimambo okutanga, chitsauko chegumi neshanu. Mugore regumi namasere roumambo waJerobhoamu mwanakomana waNebhati, Abhija akagadzwa samambo weJudha. Akatonga muJerusarema kwamakore matatu. Zita ramai vake rainzi Maaka, mwanasikana waAbhisaromu. Akaita zvivi zvose zvakanga zvaitwa nababa vake asati ava mambo. Mwoyo wake wakanga usina kuzvipira zvizere kuna Jehovha Mwari wake, sezvakanga zvakaita mwoyo watateguru wake Dhavhidhi. Zvisinei, nokuda kwaDhavhidhi, Jehovha Mwari wake akamupa mwenje muJerusarema nokumutsa mwanakomana kuti amutevere paumambo uye nokusimbisa Jerusarema. Nokuti Dhavhidhi akanga aita zvakanga zvakarurama pamberi paJehovha, uye akanga asina kutadza kuchengeta kana ipi zvayo yemirayiro yaJehovha mumazuva ose oupenyu hwake, kunze kwenyaya yaUriya muHiti. Paiva nehondo pakati paRehobhoamu naJerobhoamu muupenyu hwose hwaAbhija. Kana zviri zvimwe zvinhu zvakaitika panguva yokutonga kwaAbhija nazvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku
renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo aJudha. Pakati paAbhija naJerobhoamu pakanga pane hondo. Abhija akazorora namadzibaba ake akavigwa muguta raDhavhidhi. Asa mwanakomana wake akamutevera paumambo. Mugore ramakumi maviri raJerobhoamu mambo weIsraeri, Asa akava mambo weJudha uye akatonga muJerusarema kwamakore makumi mana negore rimwe chete. Zita rambuya vake rainzi Maaka, mwanasikana waAbhisharomu. Asa akaita zvakarurama pamberi paJehovha, sezvakanga zvaitwa nababa vake Dhavhidhi. Akabvisa varume vaizviita zvifeve zvavamwe varume panzvimbo dzokupira munyika, uye akabvisa zvifananidzo zvose zvakanga zvaitwa namadzibaba ake. Akabvisawo mbuya vake Maaka pachinzvimbo chavo samai vamambo, nokuti vakanga vagadzira danda rinonyangadza raAshera. Asi akatema danda iri akaripisa mumupata weKidhironi. Kunyange asina kubvisa nzvimbo dzakakwirira, mwoyo waAsa wakanga wakazvipira zvizere kuna Jehovha muupenyu hwake hwose. Akauyisa mutemberi maJehovha sirivha negoridhe nezvinhu zvaakanga akumikidza iye nababa vake. Pakanga pane hondo pakati paAsa naBhaasha mambo weIsraeri munguva yose yavakanga vachitonga. Bhaasha mambo weIsraeri akaenda kundorwa neJudha akasimbisa Rama kuti adzivise ani naani zvake kubuda kana kupinda munyika yaAsa mambo weJudha. Ipapo Asa akatora sirivha uye negoridhe rose rakanga rasara mumatura epfuma yetemberi yaJehovha nezvose zvaiva mumuzinda wake akazvipa kumachinda ake akazvitumira kuna Bheni-Hadhadhi mwanakomana waTabhirimoni, mwanakomana waHezioni mambo weAramu akanga achitonga muDhamasiko. Akati, "Ngatinyoreranei chibvumirano imi neni sezvakanga zvakaita pakati pababa vangu nababa venyu. Tarirai, ndatumira chipo chesirivha negoridhe. Zvino imi chiputsai chibvumirano chenyu naBhaasha mambo weIsraeri kuitira kuti abve kuno kwandiri." Bheni-Hadhadhi akabvumirana namambo Asa akatumira vatungamiri vamauto ake kuti vandorwisa maguta eIsraeri. Akakunda Ijoni, Dhani, Abheri, Bheti Maaka neKinereti yose pamwe chete neNafutari. Bhaasha paakanzwa izvi akarega kuvaka Rama akadzokera kuTiza. Ipapo mambo Asa akarayira Judha yose, hapana akasiyiwa. Ivo vakatora kubva kuRama matombo namatanda akanga achishandiswa naBhaasha ikoko. Mambo Asa akaashandisa kuvaka Gebha muBhenjamini neMizipawo. Kana zviri zvimwe zvose zvakaitika panguva yokutonga kwaAsa, zvose zvaakaita namaguta aakavaka, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eJudha? Zvisinei, panguva yokukwegura kwake, tsoka dzake dzakabatwa nechirwere. Ipapo Asa akazorora namadzibaba ake akavigwa pamwe chete navo muguta rababa vake Dhavhidhi. Zvino mwanakomana wake Jehoshafati akamutevera paumambo. Nadhabhi mwanakomana waJerobhoamu akava mambo weIsraeri mugore rechipiri raAsa mambo weJudha, uye akatonga Israeri kwamakore maviri. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, achifamba munzira dzababa vake nomuchivi chavo, icho chaakaita kuti Israeri iite. Bhaasha mwanakomana waAhija weimba yaIsakari akamumukira akamuuraya paGibhetoni, guta romuFiristia, panguva yarakanga rakombwa naNadhabhi navaIsraeri vose. Bhaasha akauraya Nadhabhi mugore rechitatu raAsa mambo weJudha, uye akamutevera paumambo. Achingoti tangei kutonga, akabva auraya mhuri yose yaJerobhoamu. Haana kusiyira Jerobhoamu mumwe chete achifema, asi akavaparadza vose, sezvazvakarehwa naJehovha kubudikidza nomuranda wake Ahija muShiro. Nokuda kwezvivi zvakanga zvaitwa naJerobhoamu nezvaakaita kuti Israeri iite, uye nokuti akaita kuti Jehovha, Mwari waIsraeri, atsamwe, kana zviri zvimwe zvakaitika panguva yokutonga kwaNadhabhi nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eIsraeri? Pakati paAsa naBhaasha mambo weIsraeri pakanga pane hondo panguva yose yokutonga kwavo. Mugore rechitatu raAsa mambo weJudha, Bhaasha mwanakomana waAhija akava mambo weIsraeri yose muTiza, uye akatonga kwamakore makumi maviri namana. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, achifamba munzira dzaJerobhoamu muchivi chake chaakaita kuti Israeri iite.
Madzimambo okutanga, chitsauko chegumi nenhanhatu. Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jehu mwanakomana waHanani richipikisana naBhaasha richiti, "Ndakakusimudza kubva muguruva ndikakuita mutungamiri wavanhu vangu Israeri, asi wakafamba munzira dzaJerobhoamu ukaita kuti vanhu vangu Israeri vaite chivi nokuita kuti nditsamwe nokuda kwezvivi zvavo. Naizvozvo ndava kuda
kuparadza Bhaasha neimba yake, uye ndichaita kuti imba yako ifanane neimba yaJerobhoamu mwanakomana waNebhati. Imbwa dzichadya vose vaBhaasha vachafira muguta, uye shiri dzedenga dzichadya avo vachafira kusango.” Kana zviri zvimwe zvakaitika panguva yokutonga kwaBhaasha nesimba rake, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eIsraeri? Bhaasha akazorora namadzibaba ake uye akavigwa muTiza. Zvino Era mwanakomana wake akamutevera paumambo. Pamusoro paizvozvo, shoko raJehovha rakauyawo nokumuprofita Jehu mwanakomana waHanani kuna Bhaasha neimba yake nokuda kwezvakaipa zvose zvaakanga aita pamberi paJehovha, achimutsamwisa nezvaakaita, achifanana neimba yaJerobhoamu, uyewo nokuti akaiparadza. Mugore ramakumi maviri namatanhatu raAsa mambo weJudha, Era mwanakomana waBhaasha akava mambo weIsraeri uye akatonga muTiza kwamakore maviri. Zimuri, mumwe wamachinda ake aitungamira hafu yengoro dzake, akamumukira. Era akanga ari muTiza panguva iyoyo, achidhakwa zvake pamba paAza, murume achitenga muzinda wamambo paTiza. Zimuri akapinda akamubaya akamuuraya mugore ramakumi maviri namanomwe raAsa mambo weJudha. Ipapo akabva amutevera paumambo. Paakatanga kutonga achangogara pachigaro choushe, akauraya mhuri yose yaBhaasha. Haana kusiya murume mumwe chete, hama kana shamwari. Saizvozvo Zimuri akaparadza mhuri yose yaBhaasha, sezvakanga zvarehwa neshoko raJehovha rakataurwa richipikisa Bhaasha nokumuprofita Jehu. Nokuda kwezvivi zvose zvakanga zvaitwa naBhaasha nomwanakomana wake Era, nezvaakaita kuti Israeri iite, zvokuti vakaita kuti Jehovha Mwari waIsraeri atsamwe nokuda kwezvifananidzo zvavo zvisina maturo. Kana zviri zvimwe zvakaitika panguva yokutonga kwaEra nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eIsraeri? Mugore ramakumi maviri namanomwe raAsa mambo weJudha, Zimuri akatonga muTiza kwamazuva manomwe. Varwi vakanga vakadzika misasa pedyo neGibhetoni, guta ravaFiristia. VaIsraeri vakanga vari kumisasa pavakanzwa kuti Zimuri akanga amukira mambo akamuuraya. Vakagadza Omuri mutungamiri wehondo kuti ave mambo weIsraeri musi iwoyo mumusasa. Zvino Omuri navaIsraeri vose vaaiva navo vakabva kuGibhetoni vakauya kuzokomba Tiza. Zimuri paakaona kuti guta rakanga ratorwa, akaenda kunhare yomuzinda wamambo akabva azvipisira mumuzinda. Naizvozvo akafa nokuda kwezvivi zvaakanga aita, achiita zvakaipa pamberi paJehovha uye achifamba munzira dzaJerobhoamu nomuchivi chaakanga aita uye nechivi chaakanga aita kuti Israeri iite. Kana zviri zvimwe zvakaitika panguva yokutonga kwaZimuri nokumukira kwake kwaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo aIsraeri? Ipapo vanhu veIsraeri vakaparadzana vakaita zvikwata zviviri, hafu ikatevera Tibhini mwanakomana waGinati kuti ave mambo, uye imwe hafu ikatevera Omuri. Asi vateveri vaOmuri vakakunda vateviri vaTibhini mwanakomana waGinati. Saka Tibhini akafa, Omuri akava mambo. Mugore ramakumi matatu nerimwe raAsa mambo weJudha, Omuri akava mambo weIsraeri uye akatonga kwamakore gumi namaviri, matanhatu acho muTiza. Akatenga gomo reSamaria kubva kuna Shemeri namatarenda maviri esirivha uye akavaka guta pagomo iri achiritumidza kuti Samaria, zvichibva pana Shemeri, zita rouyo aimbova muridzi wegomo. Asi Omuri akaita zvakaipa pamberi paJehovha, akatadza kupfuura vose vakanga vamutangira. Akafamba munzira dzose dzaJerobhoamu mwanakomana waNebhati nomuchivi chake chaakaita kuti Israeri iite, zvokuti vakaita kuti Jehovha Mwari waIsraeri atsamwe nokuda kwezvifananidzo zvavo zvisina maturo. Kana zviri zvimwe zvaakaitika panguva yokutonga kwaOmuri nezvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eIsraeri? Omuri akazorora namadzibaba ake akavigwa muSamaria, uye Ahabhu mwanakomana wake akamutevera paumambo. Mugore ramakumi matatu namasere raAsa mambo weJudha, Ahabhu mwanakomana waOmuri akava mambo weIsraeri uye akatonga Israeri muSamaria kwamakore makumi maviri namaviri. Ahabhu mwanakomana waOmuri akaita zvakaipa pamberi paJehovha kupfuura vose vakamutangira. Akazviona zviri zvinhu zvidiki kuti zvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, uye pamusoro pezvo akawana Jezebheri mwanasikana waEtibhaari mambo wavaSidhoni, akatanga kushandira Bhaari uye akamunamata. Akavakira Bhaari aritari mutemberi yaBhaari yaakavaka muSamaria. Ahabhu akagadzirawo danda raAshera akaita kuti Jehovha Mwari waIsraeri atsamwe kupfuura zvakaita madzimambo akamutangira. Munguva yaAhabhu, Hieri wokuBheteri akavakazveJeriko. Mwanakomana wake wedangwe Abhiramu akafa paakavaka hwaro hweguta, uye mwanakomana wake wegotwe, Segubhi, akafa paakamisa masuo aro, sezvazvakarehwa neshoko raJehovha naJoshua mwanakomana waNuni.
Madzimambo okutanga, chitsauko chegumi nenomwe. Zvino Eria muTishibhi aigara muGireadhi akati kuna Ahabhu, "NaJehovha Mwari waIsraeri mupenyu, wandinoshumira, hakuchazovi nedova kana mvura inonaya mumakore anotevera kunze kwokutenge ndareva ini." Ipapo shoko raJehovha rakasvika kuna Eria richiti, "Ibva pano, nanga kumabvazuva undovanda parukova rweKeriti kumabvazuva kweJorodhani. Uchanwa mvura yorukova urwu, uye ndarayira makunguo kuti akupe zvokudya ikoko." Saka akaita zvaakanga audzwa naJehovha akaenda kurukova rweKeriti kumabvazuva kweJorodhani akagarako. Makunguo akamuvigira chingwa nenyama mangwanani nechingwa nenyama manheru, uye akanwa mvura murukova. Mushure menguva yakati rukova rwakapwa nokuti mvura yakanga isinganayi panyika, zvino shoko raJehovha rakauya kwaari richiti, "Simuka izvozvi uende kuZarefati kunyika yeSidhoni undogarako. Ndarayira chirikadzi iri munzvimbo iyoyo kuti ikupe zvokudya." Naizvozvo akaenda kuZarefati. Paakasvika pasuo reguta, chirikadzi yakanga iripo ichitsvaga huni. Akamudana akamubvunza akati, "Mungandivigirawo mvura shoma shoma mumukombe here kuti ndinwe?" Paakanga ava kuenda kundoitora, iye akadanidzira akati, "Mundivigirewo chimedu chechingwa, ndapota." Iye akapindura akati, "Zvirokwazvo naJehovha Mwari wenyu mupenyu, handina chingwa. Ndinongova netufurawu tushoma shoma muhari namafuta mashoma shoma muhari. Ndiri kunhonga honi shoma shoma kuti ndiende nadzo kumba ndinozvibikira kudya ini nomwanakomana wangu kuti tigodya tife hedu." Eria akati kwaari, "Usatya, enda kumba undoita sezvawareva, asi tanga wandibikira chingwa chiduku pane zvaunazvo ugoya nacho kwandiri, mushure ugozvigadzirira iwe nomwanakomana wako. Nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, furau iri muhari imomo haizoperi, uye mafuta ari muhari haazoperi kusvikira zuva iro richanayiswa mvura panyika naJehovha." Akaenda akandoita sezvaakanga audzwa naEria. Saka zvokudya zvaEria zvakavapo mazuva ose, uyewo nezvomukadzi nemhuri yake. Furawo yaiva muhari haina kupera, uye mafuta aiva muhari haana kupera, sezvazvakanga zvarehwa neshoko raJehovha rakataurwa naEria. Kwapera nguva yakati mwanakomana womukadzi muridzi weimba akarwara. Kurwara kwake kwakanyanya kwazvo, pakupedzisira akamira kufema. Mukadzi akati kuna Eria, "Ndakakutadzireiko, munhu waMwari? Wakauya here kunzondirangaridza chivi changu nokuuraya mwanakomana wangu?" Eria akapindura akati, "Ndipe mwanakomana wako kuno." Akamutora kubva mumaoko ake akamutakura akaenda naye kuimba yapamusoro yaaigara akamuradzika pamubhedha wake. Ipapo akadanidzira kuna Jehovha akati, "Haiwa Jehovha Mwari wangu, mauyisawo here dambudziko pachirikadzi iyi yandiri kugara nayo nokuuraya mwanakomana wayo?" Ipapo akazvambarara pamusoro pomukomana katatu akadanidzira kuna Jehovha akati, "Haiwa Jehovha Mwari wangu, itai kuti mweya womukomana uyu udzokere maari." Jehovha akanzwa kudanidzira kwaEria, mweya womukomana ukadzokera maari akararama. Eria akatora mwana akamutakura achibuda mumba maakanga ari akaenda naye mumba huru akamupa kuna mai vake akati, "Tarirai, mwanakomana wenyu mupenyu." Ipapo mukadzi akati kuna Eria, "Zvino ndazoziva kuti muri munhu waMwari uye kuti shoko raJehovha rinobuda mumuromo menyu nderechokwadi." Madzimambo okutanga, chitsauko chegumi nesere. Zvino mushure menguva huru mugore rechitatu, shoko raJehovha rakauya kuna Eria richiti, "Enda undozviratidza kuna Ahabhu, uye ini ndichanayisa mvura panyika." Saka Eria akaenda kundozviratidza kuna Ahabhu. Zvino nzara yakanga yanyanya kwazvo muSamaria, uye Ahabhu akanga adana Obhadhia, uyo akanga ari mutariri womuzinda wake. Obhadhia akanga achitenda kuna Jehovha zvikuru kwazvo. Jezebheri paakanga achiuraya vaprofita vaJehovha, Obhadhia akanga atora vaprofita zana akavaviga mumapako maviri, makumi mashanu mune rimwe nerimwe, uye akavapa kudya nemvura. Ahabhu akanga ati kuna Obhadhia, "Enda munyika umu kuzvitubu zvose nemipata yose. Zvimwe tingawana uswa tiraramise mabhiza namanyurusi kuitira kuti tirege kuzouraya kana chimwe chete chezvipfuwo zvedu." Saka vakagovana nzvimbo dzavaizoenda, Ahabhu achienda kune rimwe divi, Obhadhia kune rimwewo divi. Obhadhia akati achifamba, Eria akasangana naye. Obhadhia akamuziva akakotamira pasi akati, "Chaizvoizvo chokwadi, ndimi here ishe wangu Eria?"
Akapindura akati, “Hongu, enda undoudza ishe wako kuti Eria ari kuno.” Obhadhia akabvunza akati, “Ndatadzeiko zvamava kuendesa muranda wenyu kuna Ahabhu kuti andourayiwa? Zvirokwazvo naJehovha Mwari wenyu mupenyu, hakuna rudzi kana nyika ishe wangu kwaasina kutuma mumwe munhu kuti andokutsvagai. Uye kana pane nyika kana rudzi vaiti makanga musiko, aitovamanikidza kuti vapike kuti vakanga vakushayai. Asi zvino mava kundiudza kuti ndiende kuna ishe wangu ndinoti, ‘Eria ari kuno.’ Ini handizivi kuti mweya waJehovha uchakuendesai kupi kana ndabva pano pamuri. Kana ndikaenda kundoudza Ahabhu, iye akazokushayai anondiuraya. Asi ini muranda wenyu ndakashumira Jehovha kubvira pauduku hwangu. Ishe wangu, hamuna kunzwa here zvandakaita Jezebheri paakanga achiuraya vaprofita vaJehovha? Ndakaviga vaprofita vaJehovha 100 mumapako maviri, 50 mune rimwe nerimwe, uye ndakavapa kudya nemvura. Zvino mava kundiudza kuti ndiende kuna ishe wangu ndinoti, ‘Eria ari kuno, anondiuraya.’ Eria akati, ‘NaJehovha Wamasimba Ose mupenyu, wandinoshandira, zvirokwazvo ndichazvipira kuna Ahabhu nhasi.’ Saka Obhadhia akaenda kundosangana naAhabhu akamuudza, uye Ahabhu akaenda kundosangana naEria. Paakaona Eria, akati kwaari, ‘Ndiwe here, iwe mutambudzi weIsraeri?’ Eria akapindura akati, ‘Handina kuisa dambudziko kuIsraeri, asi imi nemhuri yenyu ndimi makadaro. Makasiya mirayiro yaJehovha mukatevera Bhaari. Zvino danai vanhu muIsraeri yose kuti vazosangana neni pagomo reKarimeri. Muuyewo namazana mana namakumi mashanu avaprofita vaBhaari namazana mana avaprofita vaAsheri vanodya patafura yaJezebheri.’ Saka Ahabhu akatuma shoko muIsraeri yose akaunganidza vaprofita pagomo reKarimeri. Eria akaenda pamberi pavanhu akati, ‘Mucharamba muchifunga mifungo miviri kusvikira riniko? Kana Jehovha ari Mwari, muteverei, asi kana Bhaari ari Mwari, muteverei.’ Asi vanhu havana chavakataura. Zvino Eria akati kwavari, ‘Ini chete pavaprofita vaJehovha ndini ndasara, asi Bhaari ane vaprofita 400 namakumi mashanu. Titorerei hando mbiri, ivo ngavazvisarudzire yavo uye ngavaicheke-cheke kuita zvidimbu zvidimbu vagoisa pamusoro pehuni. Asi havafaniri kudzitungidza nomoto. Ini ndichagadzira imwe hando yacho ndigoisa pamusoro pehuni, asi handizoitungidzi nomoto. Ipapo mudane kuzita raMwari wenyu, uye ini ndichadana kuzita raJehovha Mwari. Achapindura nomoto, ndiye Mwari.’ Ipapo vanhu vose vakati, ‘Zvawataura zvakanaka.’ Eria akati kuvaprofita vaBhaari, ‘Sarudzai imwe yehando idzi mugotanga imi kugadzira sezvo makawanda. Danai kuzita raMwari wenyu, asi musatungidza moto.’ Saka vakatora hando yavakanga vapiwa vakaigadzira. Ipapo vakadana kuzita raBhaari kubvira mangwanani kusvikira masikati. Vakadanidzira vakati, ‘Bhaari, tipindure.’ Asi mhinduro haina kuwanikwa, hapana akapindura. Vakatamba vachipoterera aritari yavakanga vaita. Ava masikati Eria akatanga kuvatuka akati, ‘Danidzirisai! Zvirokwazvo ndiMwari, zvichida ari kufunga zvakadzama kwazvo, kana kuti ane basa kwazvo, kana kuti ari parwendo. Zvimwe akavata zvokuti anotofanira kumutswa.’ Saka vakatonyanyisa kudanidzira vakazvicheka-cheka neminondo namapfumo setsika yavo kusvikira ropa ravo rayerera. Masikati akapfuura, ivo vakaramba vachiprofita zveshungu kusvikira nguva yechibayiro chamanheru, asi hapana chakaitika. Hapana akapindura, hapana akaratidza hanya. Ipapo Eria akati kuvanhu vose, ‘Uyai kuno kwandiri.’ Vakauya kwaari, iye akagadzira aritari yaJehovha yakanga yaputswa. Eria akatora mabwe 12, rimwe chete rakamirira rudzi rumwe chete rwavanakomana vaJakobho, uyo akanga audzwa naJehovha kuti, ‘Zita rako richava Israeri.’ Akashandisa mabwe aya kuvaka aritari muzita raJehovha, uye akachera mugero waipoteredza aritari wakanga wakakura zvokuti waikwana maseya 2 embeu. Akaronga huni akacheka hando kuita zvidimbu zvidimbu akaiisa pamusoro pehuni. Ipapo akati kwavari, ‘Zadzai zvirongo zvikuru 4 nemvura mugoidira pamusoro pechipiriso napamusoro pehuni.’ Akati, ‘Pamidzai zvakare.’ Ivo vakapamidzazve. Akatizve, ‘Pamidzai kechitatu.’ Mvura yakaerera ichipoteredza aritari ikazadzawo nomugero. Panguva yechibayiro muprofita Eria akaenda pamberi akanamata akati, ‘Haiwa Jehovha, Mwari waAbhurahama, Isaka naIsraeri, ngazvizivikanwe nhasi kuti ndimi Mwari munyika yeIsraeri uye kuti ini ndiri muranda wenyu, uyewo kuti ndaita zvinhu zvose izvi sezvamakandirayira. Haiwa Jehovha, ndipindurei, ndipindurei kuitira kuti vanhu ava vazive kuti imi Jehovha ndimi Mwari uye kuti muri kudzora mwoyo yavo zvakare.’ Ipapo moto waJehovha wakaburuka ukapisa chibayiro nehuni namabwe nevhu ukananzva Mvura yose yaiva mumugero, vanhu vose pavakaona izvi, vakawira pasi nezviso zvavo vakadanidzira vachiti, “Jehovha ndiye Mwari! Jehovha ndiye Mwari!” Ipapo Eria akavarayira akati, “Batai vaprofita vaBhaari, musarega kana mumwe chete achipunyuka.” Vakavabata, uye Eria akaita kuti vaendeswe zasi kumupata weKishoni vakandourayirwa ikoko. Uye Eria akati kuna Ahabhu, “Chienda undodya uye unwe, nokuti kune kutinhira kwemvura zhinji.” Saka Ahabhu akaenda kundodya nokunwa, asi Eria akakwira pamusoro pegomo reKarimeri. Akakotamira pasi akaisa chiso chake pakati pamabvi ake. Akaudza muranda wake kuti, “Enda undotarisa kwakadziva kugungwa.” Akakwira akandotarisa akati, “Hakuna chiriko uko.” Eria akati, “Dzokerazve.” Kanomwe kechinomwe muranda akati, “Gore duku rakaenzana nechanza chomunhu riri kukwira richibva mugungwa.” Saka Eria akati, “Enda undoudza Ahabhu kuti, ‘Sunga ngoro yako uburuke usati wadzivirirwa nemvura.’” Panguva imwe cheteyo denga rakasviba namakore, mhepo ikavhuvhuta, mvura zhinji ikauya. Ahabhu akaenda nengoro kuJezireeri. Simba raJehovha rakauya pana Eria, akasunga jasi rake nebhanire akamhanya pamberi paAhabhu nzira yose kusvika kuJezireeri.
Madzimambo okutanga, chitsauko chegumi nepfumbamwe. Zvino Ahabhu akaudza Jezebheri zvose zvakanga zvaitwa naEria nokuuraya kwaakanga aita vaprofita vose nomunondo. Ipapo Jezebheri akatuma nhume kuna Eria kundoti, “Vamwari ngavandirange vanyanyise kudaro kana nenguva ino mangwana ndikasaita kuti upenyu hwako hufanane nehomumwe wavo.” Eria akatya akatiza kuti aponese upenyu hwake. Paakasvika kuBheerishebha muJudha, akasiya muranda wake ikoko. Iye pachake akafamba rwendo rwezuva rimwe chete achipinda mugwenga. Akasvika pamuti womurara akagara pasi pawo akanamata kuti achifa. Akati, “Zvaringana hazvo, Jehovha, chitorai upenyu hwangu. Handipfuuri madzitateguru angu pakururama.” Ipapo akarara pasi pomuti akabatwa nehope. Pakarepo mutumwa akamubata akati, “Simuka udye.” Akatarisa-tarisa akaona chingwa chakanga chabikwa pamazimbe omoto pedyo nomusoro wake nechirongo chemvura. Akadya akanwa akabva arara zvakare. Mutumwa waJehovha akadzoka kechipiri akamubata akati, “Simuka udye, nokuti rwendo rungakuremera.” Naizvozvo akamuka akadya akanwa. Zvokudya izvozvo zvikamupa simba zvokuti akafamba kwamazuva makumi mana nousiku makumi mana kusvikira asvika paHorebhi, gomo raMwari. Ipapo akapinda mubako akarara usiku hwose. Zvino shoko raJehovha rakasvika kwaari richiti, “Uri kuiteiko pano, Eria?” Akapindura akati, “Ndakanga ndichishingairira Jehovha Mwari wamasimba ose kwazvo. VaIsraeri vakaramba sungano yenyu, vakaputsa aritari dzenyu uye vakauraya vaprofita venyu nomunondo. Ndini ndoga ndasara, zvino vava kuedza kundiurayawo.” Jehovha akati, “Buda panze umire pagomo pamberi paJehovha, nokuti Jehovha ari kuda kuzopfuura nepo.” Ipapo mhepo huru ine simba yakapamura makomo ikapwanya mabwe pamberi paJehovha, asi Jehovha akanga asiri mumhepo. Mushure memhepo pakava nokudengenyeka kwenyika, asi Jehovha akanga asiri mukudengenyeka ikoko. Mushure mokudengenyeka kwenyika kwakauya moto, asi Jehovha akanga asiri mumoto. Uye shure kwomoto akanzwa inzwi richitaura nakazevezeve kakapava. Eria paakarinzwa akafukidza chiso chake nejasi rake akabuda panze akamira pamuromo webako. Ipapo inzwi rakati kwaari, “Uri kuiteiko pano, Eria?” Akapindura akati, “Ndakanga ndichishingairira Jehovha Mwari wamasimba ose kwazvo. VaIsraeri vakaramba sungano yenyu, vakaputsa aritari dzenyu uye vakauraya vaprofita venyu nomunondo. Ndini ndoga ndasara, zvino vava kuedza kundiurayawo.” Jehovha akati kwaari, “Dzokera nenzira yawauya nayo ugoenda kugwenga reDhamasiko. Kana usvikako, uzodze Hazaeri kuti ave mambo weAramu. Uzodzezve Jehu mwanakomana waNimishi kuti ave mambo weIsraeri. Ugozodza Erisha mwanakomana waShafati wokuAbheri Mehora kuti atore nzvimbo yako somuprofita. Jehu achauraya vose vachapunyuka munondo waHazaeri, uye Erisha achaurayawo vose vachapunyuka munondo waJehu. Kunyange zvakadaro, ndakachengeta zviuru zvinomwe zvavanhu muIsraeri vose vane mabvi asina kupfugamira Bhaari uye vane miromo isina kumutsvoda.” Naizvozvo Eria akabvapo akandowana Erisha mwanakomana waShafati akanga achirima nehando dzakasungwa pamajoko gumi namaviri, iye achichaira joko regumi namaviri. Eria akaenda kwaari akakanda jasi rake paari. Ipapo Erisha akasiya hando dzake akamhanya achitevera Eria. Akati, “Regai ndimbonotsvoda baba namai vangu ndichionekana navo ndigozoenda nemi.” Eria akati, “Dzokera zvako, ndakuiteiko?” Naizvozvo Erisha akamusiya akadzokera. Akatora hando dzejoko rake akadzibaya. Akashandisa zvaairimisa sehuni dzokubikisa
nyama yacho akaipa kuvanhu ndokubva avadya. Ipapo akasimuka akatevera Eria akabva ava muranda wake.
Madzimambo okutanga, chitsauko chemakumi maviri. Zvino Bheni-Hadhadhi mambo weAramu akaunganidza varwi vake vose achibatsirwa namadzimambo makumi matatu namaviri vaine mabhiza avo nengoro. Akaenda akakomba Samaria akarirwisa. Akatuma nhume muguta kuna Ahabhu mambo weIsraeri kundoti, "Zvanzi naBheni-Hadhadhi, sirivha yako negoridhe ndezvangu, uye vakadzi vako navana vako vakanyanyisa kunaka ndevangu." Mambo weIsraeri akapindura akati, "Sezvamataura ishe wangu mambo, ini nezvose zvandinazvo ndiri wenyu." Nhuma dzakauya zvakare ndokusvikoti, "Zvanzi naBheni-Hadhadhi, ndakatumira shoko rokuti ndinoda sirivha yako negoridhe navakadzi vako navana vako, asi mangwana nenguva yakaita seino ndichatuma varanda vangu kuti vazotsvagisisa mumuzinda wako nomudzimba dzavaranda vako. Vachatora zvose zvaunokoshesa vagoenda nazvo." Mambo weIsraeri akadana vakuru vose venyika akati kwavari, "Tarisai muone kuti murume uyu ari kutsvaga muromo sei. Paakati ari kuda kutora vakadzi vangu navana vangu nesirivha yangu negoridhe rangu, handina kurambira." Vakuru navanhu vose vakapindura vakati, "Musateerera kwaari kana kubvumirana nezvaari kuda." Naizvozvo akapindura nhume dzaBheni-Hadhadhi akati, "Udzai ishe wangu mambo kuti muranda wenyu achaita zvose zvamakakumbira pakutanga, asi chikumbiro ichi chazvino handigoni kuchizadzisa." Vakasimuka vakaenda nemhinduro kwavakanga vabva, kuna Bheni-Hadhadhi. Saka Bheni-Hadhadhi akatumira rimwe shoko kuna Ahabhu achiti, "Vamwari ngavaitewo kwandiri, vanyanyise kudaro kana guruva ringakwana kupa mumwe nomumwe wamauto angu kuti azadze chanza chake rikasara muSamaria." Mambo weIsraeri akapindura akati, "Muudzei kuti uyo anoshonga nhumbi dzokurwa ngaarege kuzvirumbidza souyo anozvibvisa." Bheni-Hadhadhi akanzwa shoko iri, iye namadzimambo pavakanga vachinwa vari mumisasa, akabva arayira mauto ake akati, "Gadzirirai kundorwisa." Saka vakagadzirira kundorwisa guta. Panguva iyoyo mumwe muprofita akauya kuna Ahabhu mambo weIsraeri akati, "Zvanzi naJehovha, uri kuona hondo huru iyi here? Ndichaisa muruoko rwako nhasi, ipapo uchaziva kuti ndini Jehovha." Ahabhu akabvunza akati, "Asi ndiani achaita izvi?" Muprofita akapindura akati, "Zvanzi naJehovha, majaya amachinda omumatunhu ndiwo achazviita." Akabvunza akati, "Zvino ndiani achatanga hondo yacho?" Muprofita akapindura akati, "Ndiwe uchaitanga." Saka Ahabhu akaunganidza majaya amachinda omumatunhu, varume vaikwana mazana maviri namakumi matatu navaviri. Mushure akaunganidza vamwe vaIsraeri pamwe chete zviuru zvinomwe. Vakasimuka masikati, Bheni-Hadhadhi namadzimambo makumi matatu navaviri vaiva kudivi rake panguva yavakanga vari mumisasa yavo vachidhakwa. Majaya amachinda omumatunhu ndiwo akatanga kuenda. Zvino Bheni-Hadhadhi akanga atuma vasori uye vakamuudza kuti kune varume vari kubva kuSamaria. Akati, "Kana vauya kuzotsvaga rugare, vabatei vari vapenyu. Kana vauya kuzorwa, vabatei vari vapenyu." Majaya amachinda omumatunhu akafamba achibuda muguta, varwi vari mumashure mavo, uye mumwe nomumwe wavo akauraya waakarwisana naye. VaAramu vakatiza vaIsraeri vachivadzingirira, asi Bheni-Hadhadhi mambo weAramu akatiza akatasva bhiza navamwe vavarwi vake vaiva namabhiza. Mambo weIsraeri akabuda akakunda mabhiza nengoro, akauraya vaAramu vakawanda kwazvo. Mushure maizvozvo muprofita akauya kuna mambo weIsraeri akati, "Simbisa chinzvimbo chako ugoona zvinofanira kuitwa, nokuti muchirimo chiri kutevera mambo weAramu achakurwisa zvakare." Panguva imwe cheteyo varanda vamambo weAramu vakati kwaari, "Vamwari vavo ndavamwari vamakomo, ndicho chikonzero vakatikurira, asi tikarwa navo mumapani zvirokwazvo tichavakurira. Itai izvi, bvisai madzimambo ose panzvimbo dzavo dzokutonga mugovatsiva navamwe vabati. Munofanirawo kuzviunganidzira hondo yakafanana neyamakarasikirwa nayo, bhiza nebhiza nengoro nengoro, kuitira kuti tikwanise kurwa navaIsraeri mumapani. Ipapo zvirokwazvo tichavakurira." Akabvumirana navo akaita saizvozvo. Muchirimo chakatevera Bheni-Hadhadhi akaunganidza vaAramu akakwidza kuAfeki kundorwa neIsraeri. VaIsraeri vakati vaunganidzwawo uye vapiwa zvose zvinodiwa pakurwa hondo, vakafamba vachienda kundosangana navo. VaIsraeri vakadzika musasa wavo vakatarisana navo vachinge mapoka maduku maviri embudzi. Ukuwo vaAramu vakazadza nyika. Munhu waMwari akauya akaudza mambo weIsraeri kuti, "Zvanzi naJehovha, nokuda kwokuti vaAramu vanofunga kuti Jehovha ndiMwari wamakomo uye kuti haasi Mwari wemipata, ndichaisa hondo huru iri mumaoko ako, uye
uchaziva kuti ndini Jehovha. Kwamazuva manomwe vakagara pamisasa yavo vakatarisana, uye nezuva rechinomwe hondo yakatanga. VaIsraeri vakauraya zana rezviuru zvamauto etsoka avaAramu musi mumwe chete. Vakasara vakatizira kuguta reAfeki, uko kwakandowira rusvingo pamusoro pezviuru makumi maviri nezvinomwe zvavo. Uye Bheni-Hadhadhi akatizira kuguta akandohwanda muimba yomukati. Varanda vake vakati kwaari, "Tarirai, takanzwa kuti madzimambo eimba yaIsraeri ane tsitsi. Ngatiende kuna mambo weIsraeri takasungirira masaga muzviuno zvedu uye takasunga misoro yedu netambo. Zvichida angakuregai muri mupenyu." Vakasungirira masaga muzviuno zvavo, vakasunga misoro yavo netambo, vakabva vaenda kuna mambo weIsraeri vakasvikoti, "Muranda wenyu Bheni-Hadhadhi ati, ndapota, dai mangondirega ndararama." Mambo akapindura akati, "Achiri mupenyu nazvino, ihama yangu. Varume ava vakazviona sechiratidzo chakanaka ndokukurumidza kutevedzera zvaakanga areva. Vakati, hongu, hama yenyu Bheni-Hadhadhi." Mambo akati, "Endai munomutora." Bheni-Hadhadhi akati achibuda, Ahabhu akamukwidza mungoro yake. Bheni-Hadhadhi akati kwaari, "Ndichadzosera maguta akatorwa nababa vangu kuna baba vako. Unogonawo kuisa misika yako muDhamasiko sezvakaitwa nababa vangu muSamaria." Ahabhu akati, "Nokuda kwechibvumirano ichi, ndichakusunungura." Saka akaita chibvumirano naye akamurega achienda. Mumwe wavanakomana vavaprofita arayirwa naJehovha akati kushamwari yake, "Ndirove," asi murume uyu akaramba. Naizvozvo muprofita akati, "Zvausina kuteerera Jehovha uchingobva pano pandiri, uchaurayiwa neshumba." Zvino murume uyu achangobva paakanga ari, shumba yakamuwana ikamuuraya. Muprofita akawana mumwe murume akati, "Ndapota, ndirove." Naizvozvo murume uyu akamurova akamukuvadza. Ipapo muprofita akaenda akandomirira mambo pamugwagwa. Akazviita somumwe munhu, akakwevera pasi mucheka wake womusoro kuti uvharidzire maziso ake. Mambo paakanga ava kupfuura nepo, muprofita akadanidzira kwaari akati, "Muranda wenyu akaenda pakatikati pehondo payakanga ichirwiwa. Mumwe munhu akauya kwandiri nomusungo akati, chengeta murume uyu. Kana akashayikwa, upenyu hwako huchatsiva hwake, kana kuti ucharipa netarenda resirivha." Muranda wenyu paakanga ari mubishi rokuita basa pano nekoko, murume uyu akanyangarika. Mambo weIsraeri akati, "Iwoyo ndiwo mutongo wako, ndiwe wautaura woga." Ipapo muprofita akakurumidza kubvisa mucheka pamaziso ake. Mambo weIsraeri akabva amuziva kuti aiva mumwe wavaprofita. Akati kuna mambo, "Zvanzi naJehovha, wakasunungura munhu wandakanga ndati anofanira kufa. Naizvozvo upenyu hwako huchatsiva hwake, vanhu vako vachatsiva vanhu vake." Mambo weIsraeri akaenda kumuzinda wake muSamaria aora mwoyo uye ashatirwa.
Madzimambo okutanga, chitsauko chemakumi maviri neimwe. Kwapera nguva yakati, pane imwe nyaya yakaitika pamusoro pomunda wemizambiringa waNabhoti muJezireeri. Munda wemizambiringa uyu waiva muJezireeri, pedyo nomuzinda waAhabhu mambo weSamaria. Ahabhu akati kuna Nebhoti, "Ndipe munda wako wemizambiringa kuti ndiuite bindu romuriwo, sezvo uri pedyo nomuzinda wangu. Ini ndichatsinanisa nokukupa munda wemizambiringa uri nani, kana kuti kana uchida ndichakuripa mari inoenderana nomutengo wawo." Asi Nabhoti akapindura akati, "Jehovha ngaazvirambidze kuti ndikupei nhaka yamadzibaba angu." Saka Ahabhu akaenda kumba akasuwa uye akashatirwa, nokuti Nabhoti muJezireeri akanga ati, "Handisi kuzokupai nhaka yamadzibaba angu." Akarara pamubhedha wake akazvidya mwoyo akaramba kudya. Jezebheri mukadzi wake akapindamo akamubvunza akati, "Sei makasuwa kudai? Sei musiri kudya?" Akamupindura akati, "Nokuti ndati kuna Nabhoti muJezireeri, nditengesere munda wako wemizambiringa, kana kuti kana uchida ndichakupa mumwe munda wemizambiringa kune imwe nzvimbo kuti utsive uyu." Asi iye ati, "Handisi kuzokupai munda wangu wemizambiringa." Jezebheri mukadzi wake akati, "Izvi ndizvo here zvamunoita samambo weIsraeri? Simukai mudye, faranukai, ndichakuwanirai munda wemizambiringa waNabhoti muJezireeri." Naizvozvo akanyora matsamba muzita raAhabhu akadhinda chidhindo chake padziri akadzitumira kuvakuru nokumachinda aaigara nawo muguta raNabhoti. Mumatsamba aya akanyora akati, "Daidzirai zuva rokutsanya mugogadzika Nabhoti panzvimbo yakakwirira pakati pavanhu, asi gadzai nhubu
mbiri pakatarisana naye uye mugoita kuti dzipupure dzichiti, ‘Akatuka Mwari namambo.’ Ipapo mutorei muende naye kunze mugomutaka namabwe kusvikira afa.” Saka vakuru namachinda vaigara muguta raNabhoti vakaita sezvakanga zvarayirwa naJezebheri mumatsamba aakanga avanyorera. Vakadaidzira zuva rokutsanya ndokugadzika Nabhoti panzvimbo yakakwirira pakati pavanhu. Ipapo nhubu mbiri dzakauya dzikagara dzakatarisana naye dzikapomera Nabhoti mhosva pamberi pavanhu dzichiti, “Nabhoti akatuka Mwari namambo.” Naizvozvo vakamutora vakaenda naye kunze kweguta vakamutaka namabwe kusvikira afa. Ipapo vakatumira shoko kuna Jezebheri vachiti, “Nabhoti atakwa namabwe uye afa.” Jezebheri paakangonzwa chete kuti Nabhoti akanga atakwa namabwe akafa, akati kuna Ahabhu, “Simukai muende mundotora munda wemizambiringa waNabhoti muJezireeri, waakaramba kukutengeserai. Haatisiri mupenyu, asi afa.” Ahabhu paakanzwa kuti Nabhoti akanga afa, akasimuka akaenda kundotora munda wemizambiringa waNabhoti. Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Eria muTishibhi richiti, “Buruka pasi undosangana naAhabhu mambo weIsraeri, uyo ari kutonga muSamaria, uye zvino ari mumunda wemizambiringa waNabhoti waaenda kundotora. Uti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha, haona here kuuraya munhu ukamutorera zvinhu zvake?’ Ipapo uti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha, panzvimbo yakananzva ropa raNabhoti nembwa, imbwa dzichananzva ropa rakowo ipapo, hongu rako.’ Ahabhu akati kuna Eria, ‘Saka wandiwanaka, muvengi wangu.’ Akapindura akati, ‘Ndakuwana nokuti wazvitengesa kuti uite zvakaipa pamberi paJehovha. Ndichauyisa dambudziko guru pamusoro pako. Ndichaparadza vana vako ndigouraya murume wose weimba yaAhabhu muIsraeri, muranda neasiri muranda. Ndichaita kuti imba yako ifanane neyaJerobhoamu mwanakomana waNebhati neyaBhaasha mwanakomana waAhija, nokuti waita kuti ndishatirwe uye waita kuti Israeri iite chivi.’ Zvino kana ari Jezebheriwo, Jehovha anoti, ‘Imbwa dzichadya Jezebheri pamasvingo eJezireeri, imbwa dzichadya avo vaAhabhu vachafira muguta, uye shiri dzedenga dzichadya avo vachafira musango.’ Hapana kumbova nomunhu akaita saAhabhu, akazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha, achikurudzirwa naJezebheri mukadzi wake. Akaita zvinonyangadza kwazvo nokutevera zvifananidzo sezvakanga zvaitwa navaAmori, avo vakanga vadzingwa naJehovha pamberi pavaIsraeri. Ahabhu paakanzwa mashoko aya, akabvarura nguo dzake akapfeka masaga akatsanya. Akapfeka masaga akafamba achizvininipisa. Ipapo shoko raJehovha rakauya kuna Eria muTishibhi richiti, ‘Waona here kuti Ahabhu azvininipisa sei pamberi pangu? Nokuti azvininipisa, ndichauyisa dambudziko guru iri mumazuva ake, asi ndichariuyisa paimba yake mumazuva omwanakomana wake.’”
Madzimambo Okutanga, chitsauko chemakumi maviri nembiri. Kwamakore matatu pakati peAramu neIsraeri pakanga pasina hondo, asi mugore rechitatu Jehoshafati mambo weJudha akaburuka zasi kundoona mambo weIsraeri. Mambo weIsraeri akanga ati kuvaranda vake, ‘Hamuzivi here kuti Ramoti Gireadhi ndeyedu, asi hapana chatiri kuita kuti tiitore zvakare kubva kuna mambo weAramu?’ Uye akakumbira Jehoshafati akati, ‘Uchaenda neni here kundorwa neRamoti Gireadhi?’ Jehoshafati akapindura mambo weIsraeri achiti, ‘Ini ndakangofanana newe, vanhu vangu vakafanana nevako, mabhiza angu samabhiza ako.’ Asi Jehoshafati akatiwo kuna mambo weIsraeri, ‘Tanga watsvaga zvinorayirwa naJehovha.’ Saka mambo weIsraeri akaunganidza pamwe chete vaprofita vangangoita varume mazana mana, akavabvunza akati, ‘Ndoenda here kundorwa neRamoti Gireadhi kana kuti ndorega?’ Vakapindura vakati, ‘Endai, nokuti Jehovha achaiisa muruoko rwamambo.’ Asi Jehoshafati akabvunza achiti, ‘Hapana here mumwe muprofita waJehovha pano watingabvunza?’ Mambo weIsraeri akapindura Jehoshafati akati, ‘Pachine murume mumwe chete watinogona kubvunza Jehovha naye, asi ndinomuvenga nokuti haamboprofiti chinhu chakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa nguva dzose, ndiMikia mwanakomana waImura.’ Jehoshafati akapindura akati, ‘Mambo haafaniri kutaura kudaro.’ Saka mambo weIsraeri akadana mumwe wavaranda vake akati, ‘Uyisa Mikaya mwanakomana waImura izvozvi.’ Mambo weIsraeri naJehoshafati mambo weJudha vakanga vakagara pazvigaro zvavo vakapfeka nguo dzavo dzoumambo vari paburiro pedyo nesuo reSamaria, vaprofita vose vachiprofita pamberi pavo. Zvino Zedhekia mwanakomana waKenaana
akanga agadzira nyanga dzesimbi akati, “Zvanzi naJehovha: ‘Nedzidzi muchatunga vaAramu kusvikira vaparara.’ ” Vamwe vaprofita vose vakanga vachiprofita zvimwe chetezvo vakati, “Rwisai Ramoti Gireadhi mukunde, nokuti Jehovha achariisa muruoko rwamambo.” Nhume yakanga yaenda kundoona Mikaya yakati kwaari, “Tarirai somunhu mumwe chete, vamwe vaprofita vari kutaura kuti mambo vachabudirira. Shoko renyu ngaribvumirane neravo uye mutaurewo zvakanaka.” Asi Mikaya akati, “NaJehovha mupenyu, ndinogona chete kumuudza zvandinoudzwa naJehovha.” Paakasvika, mambo akamubvunza akati, “Mikaya, toenda here kundorwa neRamoti Gireadhi kana kuti torega?” Akapindura akati, “Rwisai mukunde, nokuti Jehovha achariisa muruoko rwamambo.” Mambo akati kwaari, “Ndinofanira kukupikisa kangani kuti undiudze chokwadi pasina chimwe chinhu muzita raJehovha?” Ipapo Mikaya akapindura akati, “Ndakaona Israeri yose yakapararira pamakomo samakwai asina mufudzi, uye Jehovha akati, ‘Vanhu ava havana tenzi, mumwe nomumwe wavo ngaaende kumba norugare.’ Mambo weIsraeri akati kuna Jehoshafati, ‘Handina kukuudza here kuti haamboprofiti chinhu chakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa chete?’ Mikaya akaenderera mberi akati, ‘Naizvozvo chinzwai shoko raJehovha. Ndakaona Jehovha akagara pachigaro chake choushe, uye hondo dzose dzokudenga dzakamira dzakamupoteredza kurudyi nokuruboshwe kwake. Zvino Jehovha akati, ndiani achaenda kundokwezva Ahabhu kuti arwise Ramoti Gireadhi agoenda kundofira ikoko?’ Mumwe akataura izvi, mumwe akataura izvo. Pakupedzisira, mumwe mweya wakauya ukamira pamberi paJehovha ukati, ‘Ndichandomukwezva ini.’ Jehovha akabvunza akati, ‘Nenzira ipi?’ Iwo wakati, ‘Ndichaenda ndonova mweya unoreva nhema mumiromo yavaprofita vake vose.’ Jehovha akati, ‘Uchabudirira mukumukwezva, enda undozviita.’ Saka iye zvino Jehovha aisa mweya unoreva nhema mumiromo yavaprofita venyu vose ava. Jehovha atema kuti muchawira mudambudziko guru kwazvo.” Ipapo Zedhekia mwanakomana waKenaana akaenda kwaari akarova Mikaya nembama. Akamubvunza achiti, “Mweya waJehovha wakafamba nenzira ipiko uchibva kwandiri kuti uzotaura kwauri?” Mikaya akapindura akati, “Uchazviziva musi wauchaenda kundohwanda muimba yomukati.” Ipapo mambo weIsraeri akarayira akati, “Torai Mikaya mumudzosere kuna Amoni mutongi weguta nokuna Joashi mwanakomana wamambo. Muti, ‘Zvanzi namambo: Isai munhu uyu mutorongo, murege kumupa chimwe chinhu kunze kwechingwa nemvura kusvikira ndadzoka norugare.’” Mikaya akati, “Kana zvikaitika kuti madzoka norugare, Jehovha haana kutaura neni.” Ipapo akatizve, “Inzwai mashoko angu, imi vanhu vose.” Saka mambo weIsraeri naJehoshafati mambo weJudha vakaenda kuRamoti Gireadhi. Mambo weIsraeri akati kuna Jehoshafati, “Ndichapinda muhondo iyi ndichinge mumwe munhu, asi iwe pfeka mbatya dzako dzoumambo.” Saka mambo weIsraeri akazviita somumwe munhu akaenda kundorwa. Zvino mambo weAramu akanga arayira vatungamiri vake vengoro 32 achiti, “Musarwa nomunhu upi zvake muduku kana mukuru kunze kwamambo weIsraeri.” Vatungamiri vengoro pavakaona Jehoshafati vakafunga kuti, “Zvirokwazvo uyu ndiye mambo weIsraeri.” Naizvozvo vakatendeuka kuti vamurwise, asi Jehoshafati paakaridza mhere, vatungamiri vengoro vakaona kuti akanga asiriye mambo weIsraeri ndokubva varega kumutevera. Asi mumwe murume akapfuura museve wake chipfure-pfure akabva abaya mambo weIsraeri paisangana zvipenga zvembatya dzake dzehondo. Mambo akati kumuchairi wengoro yake, “Tendeutsa ngoro undibvise pano, pari kurwiwa, ndakuvadzwa.” Hondo yakarwiwa zuva rose, uye mambo akaita zvokutsigirwa mungoro yake. Akatarisa vaAramu, ropa rakabva paronda rake rakaerera rikaenda mukati mengoro, uye manheru iwayo akabva afa. Zuva parakanga rava kuvira, kwakadaidzirwa kuhondo yose kuti, “Munhu wose kuguta rake, munhu wose kunyika yake.” Naizvozvo mambo akafa akauyiswa kuSamaria. Akavigwa ikoko. Vakasuka ngoro padziva reSamaria, panova ndipo paishambira zvifeve, imbwa dzikananzva ropa rake sezvakanga zvarehwa neshoko raJehovha. Kana zviri zvimwe zvakaitika panguva yokutonga kwaAhabhu, zvichisanganisira zvose zvaakaita muzinda waakavaka nenyanga dzenzou namaguta aakavaka, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eIsraeri? Ahabhu akazorora namadzibaba ake. Ipapo Ahazia mwanakomana wake akamutevera paumambo. Jehoshafati mwanakomana waAsa akava mambo weJudha mugore rechina raAhabhu mambo weIsraeri. Jehoshafati akanga ane makore 35 okuberekwa paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 25. Zita ramai vake raiva Azubha mwanasikana waShirihi. Pazvinhu zvose akafamba munzira dzababa vake Asa uye haana kurasika achibva padziri. Akaita zvakanga zvakanaka pamberi paJehovha, zvisinei nzvimbo dzakakwirira hadzina kubviswa, uye vanhu vakaramba vachipa zvibayiro uye vachipisa zvinonhuhwira ikoko. Jehoshafati akanga ane rugarewo namambo weIsraeri. Kana zviri zvimwe zvakaitika panguva yokutonga kwaJehoshafati, zvinhu zvaakaita nehondo dzaakarwa, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eJudha? Akabvisa panyika zvifeve zvavarume zvakanga zvasara kunyange mushure menguva yokutonga kwababa vake. Panguva iyoyo muEdhomu makanga musina mambo, maitongwa nejinda. Zvino Jehoshafati akavaka chitsama chezvikepe chokutakurisa zvinhu zvokutengesa kuti zviende kuOfiri kundotora goridhe, asi hazvina kuenda nokuti zvakaparara paEzioni Gebheri. Panguva iyoyo Ahazia mwanakomana waAhabhu akati kuna Jehoshafati, "Regai varanda vangu vaende navaranda venyu nezvikepe zvenyu." Asi Jehoshafati akaramba. Ipapo Jehoshafati akazorora namadzibaba ake akavigwa pavakavigwa muguta raDhavhidhi baba vake. Ipapo Jehoramu mwanakomana wake akamutevera paumambo. Ahazia mwanakomana waAhabhu akava mambo weIsraeri muSamaria mugore regumi namanomwe raJehoshafati mambo weJudha, uye akatonga Israeri kwamakore maviri. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha nokuti akafamba munzira dzababa namai vake nomunzira dzaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, akaita kuti Israeri iite chivi. Akashandira uye akanamata Bhaari, akaita kuti Jehovha Mwari weIsraeri atsamwe sezvakanga zvaitwa nababa vake.